Mabasa avapostori. Chitsauko chokutanga. Tefiro, ndakanyora rugwaro rwuya rwokutanga rwazvose zvakatanga kuitwa nokudzidziswa naJesu. Kusvikira pazuva riya raakakwidzwa, amborayira vapostori nomweya mutsvene vaya vaakanga asarudza. Wakazviratidzawo kwavari nezviratidzo zvizhinji ari mupenyu shure kwokutambudzika kwake. Achionekwa navo mazuva ana makumi mana achitaura zvinhu zvoushe hwaMwari. Akavarayira aungana navo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chababa. Akati, chiya chamakanzwa kwandiri, nokuti Johane wakabhabhatidza nemvura asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene kusati kwapera mazuva mazhinji. Kukwira kwaJesu kudenga. Zvino kuzoti vaungana vakamubvunza vachiti, ko nai Ishe, mava kudzorera ushe kuvaIsraeri nenguva ino here? Akati kwavari, zvokuziva nguva kana misi yakatemwa naBaba nesimba ravo pachavo, imi hamunei nazvo. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu muJerusarema nemuJudhea mose nemuSamaria uye kusvikira kumagumo wenyika. Kuzoti ataura izvozvi, wakakwidzwa kudenga vachitarira, gore ndokubva ramubvisa pameso pavo. Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, ona varume vaviri vakamira pavari vakapfeka hanzu chena. Vakati, nai varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu wabva pamuri akakwidzwa kudenga achazouya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Vanosarudza Matia panzvimbo yaJudhasi. Zvino vakadzokera Jerusarema vachibva pagomo rinonzi Remorivhi riri pedyo neJerusarema. Nhambwe yorwendo rwesabata, vakati vapinda muguta vakakwira kuimba yaiva yapamusoro pavaigara, vaiti vana Petrosi naJohane naJakubhosi naAndreya naFiripi naTomasi naBatrameo naMateo naJakubhosi mwana waAfiosi naSimoni Zeroti naJudhasi mwana waJakubhosi. Ava vose vakatsungirira nomwoyo mumwe chete pakunamata, pamwe chete navakadzi naMaria mai vaJesu navanunʼuna vake. Namazuva iwawo Petrosi wakasumuka pakati pehama. Kuwanda kwevanhu vaivapo pamwe chete vanenge vaikwana 120, akati, imi varume hama, rugwaro rwakafanira kuzadzika rwakaprofitwa nomweya mutsvene nomuromo waDhavhidhi. ZvaJudhasi wakanga ari muratidzi wenzira wavaya vakasunga Jesu, nokuti wakanga akaverengerwa kwatiri, akapiwawo mugove wake pabasa iri. Zvino munhu uyu wakatenga munda nomubayiro wezvakarurama, akawira pasi nehuma akaputika napakati, ura hwake hukabuda hwose. Zvikazikanwa navanhu vose vaigara Jerusarema. Naizvozvo munda iwoyo wakanzi Akeridhama nerurimi rwavo, ndiko kuti munda weropa. Nokuti mubhuku yenziyo makanyorwa zvichinzi, musha wake ngauitwe dongo, kurege kuva nemunhu anogaramo, uye mumwe ngaapinde pautariri hwake. Zvino pavarume vaya vaifamba nesu nguva yose, Ishe Jesu yaakapinda nokubuda nayo pakati pedu, kutanga pakubhabhatidza kwaJohani kusvikira pazuva raakabva kwatiri achikwidzwa kudenga, mumwe waivava anofanira kuva chapupu pamwe chete nesu chokumuka kwake. Akabva amisa vaviri vaiti Josefa wainzi Basaba, rimwe zita rake Justo, naMatia. Vakanamata vachiti, imi Ishe munoziva mwoyo yavanhu vose, ratidzai kuti wamakasarudza kuna ivava vaviri ndoupi, kuti apiwe nzvimbo pabasa iri noupostori uhu. Judhasi waakarasikirwa nawo kuti aende kunzvimbo yake. Zvino vakavakandira mijenya mujenya ukabata Matia. Iye akaverengwa pamwechete navapostori vane gumi nomumwe. Mabasa avapostori kitsauko chechipiri. Chipo chomweya mutsvene. Kuzoti zuva rePentecosta rasvika, vakanga vakaungana vose pamwechete panzvimbo imwechete. Pakarepo kutinira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzakaita sedzemoto dzikagara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura namamwe marimi pavakapiwa napo nomweya kuti vareve. Zvino muJerusarema makanga mugere vaJudha, varume vaitenda Mwari vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Kuzoti kutunira uku kwaitika, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa achitaura nerurimi rwokwake. Vakakatyamara vose nokushamiswa vakati, tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGiriki here? Zvino tinogonzwa seiko mumwe nomumwe achitaurirwa norurimi rwake rwaakaberekwa anarwo? Vapatia navaMedia navaEramu navanogara Mesopotamia neJudhia neKapadokia nePonto neEsia neFirigia nePamfiria neIjipiti namativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neSairini navaEni vakabva Roma navaJudha navaProseriti navaKiriti navaArabia, tinovanzwa vachitaura mabasa makuru aMwari namarimi edu. Vakashamiswa kwazvo vose, vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti, izvi zvinoreveiko? Asi vamwe vakavadadira vachiti, vaguta waini itsva. Kuparidza kwaPetros paPentecosta. Zvino Petros amire nevane gumi nomumwe vakadanidzira akaparidza kwavari achiti, varume veJudhia nemi mose mugere muJerusarema, chinhu ichi ngachizikanwe nemi, muteerere mashoko angu, nokuti vanhu ava havana kuraradza kwete sezvamunofunga imi. Zvaichiri nguva yechitatu yezuva, asi izvi ndizvo zviya zvakarehwa nemuprofita Joeri achiti, Mwari anoti, namazuva ekupedzisira ndichadurura zvomweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo, neharahwa dzenyu dzicharota hope. Kunyangwe varanda vangu navarandakadzi vangu ndichadururira zvomweya wangu pamusoro pavo namazuva iwayo vakaprofita. Ndichaita zvinoshamisa kudenga kumusoro nezviratidzo panyika pasi, ropa nomoto nemute youtsi. Zuva richapindurwa rikava rima, nemwedzi uchapindurwa ukaita ropa, zuva guru rashe rine mbiri risati rasvika. Zvino kuchati ani nani anodana zita rashe achaponeswa. Varume veIsraeri, donzwai mashoko ava. Jesu weNazareta, murume wamakaratidzwa naMwari namabasa amasimba nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari naye pakati penyu, sezvamunoziva imi pachenyu. Iyeyu wakakumikidzwa kwamuri nokufunga kwaMwari kwakatarwa, nokuziva kwake zviri mberi, imi mukamurovera pamuchinjikwa, mukamuuraya namaoko avanhu vasina murao. Mwari akamumutsa akaparadza kurwadza kwerufu, nokuti zvakanga zvisingagoni kuti abatwe narwo. Nokuti Dhavhidhi anotaura pamusoro pake achiti, ndakaona Ishe pamberi pangu nguva dzose, nokuti ari kurudyi rwangu kuti ndirege kuzununguswa. Naizvozvo mwoyo wangu wakafara, rurimi rwangu rukafarisisa, uye zvenyama yangu ichazogara mutariro. Nokuti hamungaregeri mweya wangu uri muHedhesi, uye hamungaregi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Makandizivisa nzira dzoupenyu, muchandizadza norufaro mberi kwechiso chenyu. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvateteguru Dhavhidhi kuti wakafa, vakavigwa, guva ravo riri patiri nanhasi. zvino zvaaiva muprofita achizivavo kuti Mwari wakamupikira nemhiko kuti achagadza pachigaro chake choushe mumwe wezvibereko zvechiuno chake. Zvino akaona zviri mberi akareva pamusoro pokumuka kwaKristu kuti haana kuregerwa ari paadhesi uye nyama yake haina kuora. Jesu iyeyu wakamutswa naMwari isu tose tiri zvapupu zvazvo. Zvino zvaakakwidzwa kurudyi rwaMwari apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene wakadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga asi anoti pachake iye, Ishe wakati kuna Ishe wangu, gara kurudyi rwangu, kudzamarara vavengi vako ndavaita chitsiko chetsoka dzako. Zvino imba yose yaIsraeri ngaizive kwazvo kuti Jesu iyeyu wamakarovera pamuchinjikwa, Mwari wakamuita Ishe naKristu. Zvino vachizvinzwa vakabayiwa mwoyo vakati kuna Petros nokuna vamwe vapostori, nai varume hama, todinikowo? Petros akati kwavari, pindukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti muregererwe zvitadzo mugopiwa chipiwa chomweya mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu, nechavana venyu, nechavose vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Akapupura kwazvo namamwe mashoko mazhinji akavarayira achiti, zviponesei parudzi urwu rwakakombama. Zvino vaya vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa. Nezuva iroro kwakapamidzirwa vanhu vakakarosvika zviuru zvitatu. Mugariro wavaKristu. Vakatsungurira pakudzidzisa kwavapostori napakuwadzana kwavo napakumedura chingwa napaminamato. Vanhu vose vakabatwa nekutya. Zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvikaitwa navapostori. Vaya vakatenda vose vaiva pamwe chete vakati zvinhu zvose ndezvedu tose. Vakatengesa fuma yavo nenhumbi vakagoverana vose mumwe nomumwe paaishayiwa napo. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutembere nemwoyo mumwe chete vachimedura chingwa mudzimba dzavo vachidya zvokudya zvavo norufaro nomwoyo wakanaka vachirumbidza Mwari vachidikanwa navanhu vose. Ishe akapamidzira kwavari zuva rimwe nerimwe vaya vaiponeswa. Mabasa avapostori, chitsauko chechitatu. Kuporeswa kwechirema. Zvino Petros naJohane vakakwira kutembere nenguva yepfumbamwe yokunamata. Zvino mumwe murume waiva chirema kubva mudumbu ramai vake wakanga achitakurwa. Zuva rimwe nerimwe vaimisa pamusuo wetemberi wainzi Wakanaka kuti akumbire zvipo kuna vaipinda mutemberi. Iye wakati achiona Petros naJohani voda kupinda mutemberi akakumbira kuti vamupe chipo. Zvino Petros naJohane vakamutarisisa akati, titarire. Akavatarira achiti achapiwa chinhu navo. Asi Petros akati, handina sirivha nendarama, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Akamubata ruoko rworudyi akamusimudza, pakare potsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvikasimba. Akakwakuka akamira ndokufamba. Akapinda navo mutemberi ndokufamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari vakamuziva kuti ndiye uya waigarira zvipo pamusuo Wakanaka wetemberi. Vakakatyamara zvikuru nekushamiswa nezvaakaitirwa. Kuparidza kwaPetros mutemberi. Zvino wakati achakabata vana Petros naJohani, vanhu vose vakamhanyira kwavari pabiravira rainzi raSoromoni vachishamiswa kwazvo. Zvino Petros achiona izvozvo wakapindura vanhu akati, nai varume vaIsraeri, mashamiswa neiko pamusoro poyuyu? Munotitarisisa neiko setinonzi tamufambisa nesimba redu kana nokunaka kwedu? Mwari waAbrahama newaIsaka newaJakobho, Mwari wamadzibaba edu, ndiye wakakudza muranda wake Jesu wamakakumikidza kuvatongi mukamuramba pamberi paPirato iye atonga kuti asunungurwe. Asi imi makaramba mutsvene wakarurama mukamukumbira kuti mupiwe muurai. Mukauraya muvambi woupenyu wakamutswa naMwari kuvakafa watiri zvapupu zvake isu. Nekutenda kuzita rake, zita rake rasimbisa munhu uyu wamunoona nowamunoziva. Uye kutenda kunobva kwaari ndiko kwakamuporesa zvakanaka kudai pamberi penyu mose. Asi zvino hama dzangu, ndinoziva kuti makazviita nekusaziva sezvakaitawo vatungamiriri venyu. Asi Mwari wakazadzisa saizvozvo zviya zvaakamboreva nomuromo wavaprofita vose kuti Kristu wake achazotambudzika. Saka pindukai mudzoke kuti zvitadzo zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzekusimbiswa dzinobva pachiso chashe dzisvike, agotuma Kristu Jesu uya wamakagara masarudzirwa. Iye anofanira kugamuchirwa kudenga kusvikira nguva yekugadzirwa kwezvinhu zvose yakarehwa naMwari nomuromo wavaprofita vake vatsvene kubva pakutanga. Nekuti Mozisi wakati, Ishe Mwari wenyu achakubwirisirai muprofita muhama dzenyu wakaita seni, muchamuteerera pazvinhu zvose zvaachataura kwamuri. Zvino kuchati chero munhu asingateereri muprofita iyeyo achaparadzwa chose pana vamwe vanhu. Navaprofita vose kubva kuna Samueri navakamutevera, chero vose vakataura vakaparidzawo namazuva ano. Imi muri vanakomana vavaprofita vane chitenderano chakaitwa naMwari namadzibaba enyu achiti kuna Abrahama, marudzi ose enyika achakomborerwa muvana vako. Mwari wakatanga kukubudisirai imi muranda wake akamutuma kuzokukombererai achidzora mumwe nemumwe wenyu pazvakaipa zvenyu. Mabasa avapostori chitsauko chechina. Kusungwa kwavana Petrosi naJohane. Vakati vachataura navanhu, vaprista nomukuru wetemberi navasadhusi vakasvikapo pavari. Vafa neshungu nekuti vakanga vachidzidzisa vanhu vachiparidza kumuka kwavakafa muna Jesu. Vakavabata vakavaisa mujeri kusvikira mangwana nekuti akanga atova madekwana. Asi vazhinji kuna vaya vakanzwa shoko vakatenda, varume vanenge zvuru zvishanu pakuverengwa kwavo. Zvino kuzoti ava mangwana, madzishe avo navakuru navanyori vakaungana muJerusarema naAnasi muprista mukuru naKaifasi naJohane naAlekizandare nehama dzose dzomupristi mukuru. Vakavaisa pakati pavo vakavabvunzisisa vachiti, ko izvozvi makazviita nesimba reiko kana nezita ripiko? Zvino Petros azere nomweya mutsvene akati kwavari, imi madzishe avanhu nemi vakuru, kana tichibvunzisiswa nhasi nezvebasa rakanaka rakaitirwa munhu chirema raakaporeswa naro, chizivai imi mose navanhu vose veIsraeri kuti munhu uyu amire pano pamberi penyu apora nezita raJesu Kristo weNazareta, wamakarovera pamuchinjikwa akamutswa naMwari kuvakafa. Ndiro ibwe rakazvidzwa nemi vavaki rikazoitwa musoro wekona. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwezve, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa vanhu ratingaponeswe naro. Zvino vakati vachiona kushinga kwaPetros naJohane, vachiziva kuti vaiva vanhu vasina kudzidza, vasingazivi chino, vakashamiswa vakavaziva kuti vaiva naJesu. Vakaonawo munhu uya wakanga aporeswa amirepo pavari, vakashaiwa chavangapinduri. Zvino vakati vavarayira kuti vabude muungano, vakarangana pachavo vachiti, vanhu ava tichavaita seiko? Nokuti vanhu vose vanogara Jerusarema vaona kuti chiratidzo chaitwa navo. Zvino hatigoni kuramba isu, asi ngati vachikisidzirei kuti vachirega kuzotaura nomunhu upi noupi nezita iri, kuti zvireke kuramba zvichiparadzirwa muvanhu. Vakavadana vakavarayira kuti varegotaura zvechose kana kudzidzisa nezita raJesu. Asi vana Petros naJohane vakapindura vakati kwavari, tongai henyu imi kana zvingave zvakarurama pamberi paMwari kuti titeerere imi kupfuura Mwari. nekuti isu hatigoni kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa. Zvino kuzoti vavatyisidzirazve vakavaregedza vashayiwa mhosva yavanga varange nayo nokuda kwavanhu, nekuti vanhu vose vairumbidza Mwari pamusoro pezvakaitwa. Nekuti munhu uya akanga aitirwa chiratidzo ichi wakanga ana makore 40 ane miraudzo. Vana Petros naJohane vanodzokera kuna vamwe vaKristu. Kuzoti varegedzwa vakaenda kuna vamwe vavo vakandovaudza zvose zvavakanga vaudzwa navapristi vakuru navakuru. Ivo vakati vazvinzwa vakadana kuna Mwari nomwoyo mumwe chete vachiti, Tenzi, ndimi makaita denga napasi negungwa na zvose zviri mukati mazvo. Makareva nomweya mutsvene nomuromo wababa vedu Dhavhidhi muranda wenyu muchiti, ko vahedheni vakaitireiko hasha navanhu vakafungireiko zvisina maturo? Madzimambo enyika akamuka namadzishe akaungana pamwe chete kuzorwa naShe nomuzodzwa wake. Nokuti zviro kwazvo Herode naPontio Pirato navahedheni navanhu vaIsraeri vakaungana muguta muno kuzorwa naJesu muranda wenyu mutsvene wamakazodza kuti vaite zvose zvakagara zvatemwa neruoko rwenyu uye nekufunga kwenyu kuti zviitike. Zvino Ishe, donai kutyisidzira kwavo. Mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatongotyi, muchitambanudza ruoko rwenyu kuti vaporese muchiita zviratidzo nezvishamiso nezita raJesu muranda wenyu mutsvene. Zvino vakati vanamata nzvimbo pavakanga vakaungana ikazununguka, vakazadzwa vose nomweya mutsvene vakataura shoko raMwari vasingatyi. Kugovana kwavaKristu. Zvino vazhinji vose vavaya vaitenda vaiva nemwoyo mumwe chete nomweya mumwe chete. Kwakanga kusina mumwe waiti chinhu chaaiva nacho ndechake oga, asi zvinhu zvose vakati ndezvedu tose. Vapostori vaipupura kumuka kwaShe Jesu nesimba guru, vakava nenyasha huru pamusoro pavo vose, nekuti pavari pakanga pasina waishayiwa, nokuti vose vaiva neminda kana dzimba vakazvitengesa vakauya nezvavakanga vawana pakutengesa. Vakazviisa pamberi petsoka dzavapostori, mumwe nomumwe akagoverwa paakashayiwa napo. Zvino Josefa wainzi Barnabasi navapostori, ndiko kuti mwanakomana wekunyaradza kana zvichishandurwa, murevhi, munhu weCyprus parudzi rwake, waiva nomunda akautengesa akauya nemari akaiisa pamberi petsoka dzavapostori. Mabasa avapostori chitsauko chechishanu. Ananiasi naSafira. Asi mumwe murume wainzi Ananiasi wakatengesa fuma yake ana Safira mukadzi wake. Akachengeta zvimwe zvaakawana pakutengesa mukadzi wake achizvizivawo, akauya nomumwe mugove ndokuuyisa pamberi petsoka dzavapostori. Asi Petros wakati, naye Ananiasi, Satani wadzadzireiko mwoyo wako kuti ureve nhema kumweya mutsvene uchichengeta zvimwe pane zvawakawana pakutengesa munda? Ko iwo uchigere kutengeswa wanga usati uri wako here? Ko wazotengeswa zvawakawana zvanga zvisati zviri pasi pesimba rako here? Waita seiko zvawafunga chinhu ichi mumwe mako? Hauna kureva nhema kuvanhu kwete, asi kuna Mwari. Zvino Ananiasi achinzwa mashoko iwawa akawira pasi akabuditsa mweya, kutya kukuru kukawira vose vakazvinzwa. Majaya akasimuka akamuputira ndokumutakura akabuda naye vakabva vandomuviga. Kuzoti kwapera nguva dzakaita senhatu mukadzi wake akapinda asingazivi zvaiitwa. Petros akati kwaari, ndiudze kana makatengesa munda nemari yakadai. Iye akati, hongu neyakadai. Petros akati kwaari, ko maita seiko zvamarangana kuedza mweya waShe? Tarira, tsoka dzevandoviga murume wako dziri pamusuo. Vachakutakurawo vakaenda newe kunze. Ipapo akawira pasi pakarepo patsoka dzake akabuditsa mweya. Majaya akapinda akamwana afa ndokumutakura akaenda naye kunze ndokumuviga parutivi pomurume wake. Kutika kukuru kukawira chechi yose na vanhu vose vakazvinzwa. Zviratidzo nokuporesa zvakaitwa navapostori. Zvino zviratidzo nezvishamiso zvizhinji zvakaitwa pakati pavanhu namaoko avapostori. Vose vaiva nemwoyo mumwe chete vari pabiravira raSoromoni. Asi pana vamwe vanhu hapana wakashinga kufamba pamwe chete navo. Asi vanhu vaiva kudza. Vatendi vazhinji kwazvo vavarume navakadzi vairamba vachiwedzerwa kuna Ishe. Nokudaro vakatakura varwere vachibuda navo munzira dzemumusha vakavaradzika pamibhedha nepahukwe kuti kana Petros akasvikapo kunyangwe nemvuri wake uwire pano mumwe wavo. Navanhu vazhinji vamaguta akapoteredza Jerusarema vakaungana vachiuya navarwere navaitambudzwa nemweya yetsvina vachibva vaporeswa. Vana Petros naJohani vanotongwazve namakurukota. Zvino mupristi mukuru wakasimuka navose vaaiva navo vaiva vedzidziso yavasadhusi vazere negodo kwazvo. Vakabata vapostori vakavaisa mujeri maiiswa vanhu vose. Asi mutumwa washe wakazarura misuo yejeri usiku akavabudisa akati, "Endai munomira mutemberi muchitaurira vanhu mashoko ose oupenyu uhu." Vakati vachizvinzwa vakapinda mutemberi mangwanani vakadzidzisa. Zvino mupristo mukuru navaaiva navo vakasvika vakakokera makorokota neungano yose yavakuru vavaIsraeri. Vakatuma vanhu kujeri kundouya navo, asi mupurisa akati achisvikako akavashayiwa mujeri. Akadzoka akazavaudza izvozvo achiti, "Jeri tariwana rakapfigwa zvakasimba kwazvo. Navarindi vakarindira pamisuo, asi tati tichizarura wanei mukati hamuna munhu." Zvino kuzoti mukuru wetemberi navaprista vakuru vanzwa mashoko iwawo vakatambudzika kwazvo nazvo vasingazivi kuti zvinozogumepi. Ipapo kwakasvika mumwe munhu akavaudza achiti, "Mamboona varume vaya vamakaisa mujeri vava mutemberi vamire vachidzidzisa vanhu." Zvino mukuru navatariri vakaenda vakauya navo vasingaiti nesimba nokuti vakanga vachitya kuti vangatakwe namabwe navanhu. Kuzoti vasvika navo vakavaisa kumakorokota, mupristi mukuru akavabvunza achiti, "Takakuudzai kwazvo kuti murege kudzidzisa nezita iri. Zvino onai mazadza Jerusarema nokudzidzisa kwenyu muchida kuti ropa romunhu uyu riuye pamusoro pedu." Asi Petros navapostori vakapindura vakati, "Tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Mwari wamadzibaba edu wakamutsa Jesu wamakauraya muchimuturika pamuti. Mwari wakamusimudza iye noruoko rwake rworudyi kuti ave mutungamiriri nomusununguri kuti ape vaIsraeri kupinduka neruregerero rwezvitadzo. Isu tiri zvapupu zvamashoko iwaya pamwe chete nomweya mutsvene Mwari waakapa vaya vanomuteerera." Zvino vachinzwa izvozvi vakafa neshungu vakada kuvauraya. Ipapo mumwe mufarisi wainzi Gamarieri, mudzidzisi wemurayiro waikudzwa navanhu vose, wakasimuka muungano yamakurukota akati vanhu vangambobudiswa panze chinguva chiduku. Akati kwavari, "Imi varume vaIsraeri, chenjerai zvamunoda kuitira vanhu ava. Nokuti kare kwakambomuka Tudhasi achiti ndiri munhu mukuru, vanhu vanenge mazana mana vakateerera zvaakareva. Iye akazourawa navose vaya vakamutenda vakaparadzirwa vakapera. Shure kwomunhu uyu kwakamuka Judhasi weGarirea pamazuva okuverengwa kwavanhu akatsausa vanhu kuti vamutevere. Iye akapararawo navaya vose vakamutenda vakaparadzirwa. Zvino ndinoti kwamuri, regai vanhu ava varegei vaende, nekuti kana kufunga uku nebasa iri zviri zvavanhu zvichaparadzwa, asi kana zviri zvaMwari hamungagoni kuzviparadza kuti zvimwe mungadaro muchirwa naMwariwo." Zvino vakanzwa zvaakareva vakadana vapostori vakavarova vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu ndokuvaregedza. Ipapo vakabuda muungano yamakurukota vachifara zvavakanzi ivo vakafanirwa kuti vazvidzwe nokuda kwezita rake. Havana kureka kudzidzisa nokuparidza mazuva ose zvaKristu Jesu mutemberi kana mudzimba dzavo. Mabasa avapostori chitsauko chechitanhatu. Vadhikoni vokutanga. Zvino pamazuva iwaya vadzidzi vachiwanda, vajudha vaitaura chigiriki vakanyonyotira vaHebheru nekuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwomusi mumwe nomumwe. Zvino vane gumi nevaviri vakadana boka guru ravadzidzi vakati, hazvina kunaka kuti isu tirege shoko raMwari tichiita basa ramatafura. Zvino hama dzangu, sarudzai pakati penyu varume vanomwe vanotendwa navanhu, vazere nomweya nouchenjeri, vatingaise pabasa iri. Asi isu tichatsungirira pakunamata napabasa reshoko. Shoko iri rikafadza vanhu vazhinji vose, ndokubva vasarudza Stefano, murume wakanga azere nerutendo nomweya mutsvene, naFiripi, naProkoro, naNikonori, naTimoni, naPemenasi, naNikorasi, muprostreti weAntioki. Ivava vakavaisa pamberi pavapostori, vakanamata ndokuisa maoko pamusoro pavo. Shoko raMwari rikakura, vadzidzi vakawanda zvikuru muJerusarema, navapristi vazhinji vakagamuchira rutendo. Kusungwa kwaStefano. Zvino Stefano azere nenyasha nesimba, wakaita zvishamiso nezviratidzo zvikuru pakati pevanhu. Ipapo vamwe vavo vaiva vesinagoge rainzi ravakasununguka, navaKurini, navaAlexandria, navaKirikia, navaEsia vakamuka vakaita naro naStefano, asi vakanga vasingagone kukunda kuchenjera kwake nomweya waaitaura nawo. Ipapo vakafurira vamwe varume vakataura kuti, takamunzwa achireva mashoko okushona Mozisi naMwari. Vakakurudzira vanhu navakuru navanyori, vakamuvinga vakamubata ndokumuisa kumakorokota. Vakaisapo zvapupu zvenhema zvakataura zvichiti, munhu uyu haamboregi kutaura mashoko anoshona imba ino tsvene nekushona murayiro, nokuti takamunzwa achiti Jesu uyu weNazareta achaparadza nzvimbo ino nokushandura tsika dzatakapiwa naMozisi. Zvino vose vakanga vagere pamakorokota vakamutarisisa, vakaona chiso chake chakaita sechiso chemutumwa. Mabasa avapostori chitsauko chechinomwe. Kuparidza kwaStefano. Mupristi mukuru akati, nai ndizvo here? Iye akati, varume hama, nemi madzibaba inzwai. Mwari wakubwinya wakazviratidza kuna baba vedu Abrahama vachiri Mesopotamia, vasati vagara Harani. Akati kwavari, tama munyika mako nomuhama dzako, utamire kunyika yandinozokuratidza. Ipapo akabva munyika yavaKadhia akandogara Harani. Zvino baba vake vazofa, Mwari akamutamisa ipapo akamusvitsa kunyika ino mamugere zvino. Asi haana kumupa nhaka imomo kunyangwe yorutsoka rumwe, asi wakamupikira kuti achazomupa nhaka iyi kuti ive nhaka yavana vake vaizomutevera asati atongova nemwana. Mwari akataura achiti, vana vake vachava vatorwa kunyika yavamwe, vachavaita varanda nokuvaonesa nhamo makore ana mazana mana. Asi rudzi irworwo ruchavaita varanda ndinozorutongesa, ndizvo zvakareva Mwari. Shure kwaizvozvo vachazobuda vakandishandira panzvimbo ino. Akamupa chitenderano chedzingiso. Zvino Abrahama akabereka Isaka akamudzingisa nezuva rerusere. Isaka akabereka Jakobho, naJakobho akabereka mateteguru ane gumi navaviri. Zvino mateteguru aya zvaakanga aine godo naJosefa vakamutengesa akaenda Ijipita. Asi Mwari akava naye, akamurwira panhamo dzake dzose, akamubatsira kuti adikanwe naFarao mambo weIjipiti uye nokuchenjera pamberi pake. Iye akamuita mutariri weIjipiti nouimba yake yose. Zvino kwakasvika nzara paIjipiti yose neKenani nenhamo huru. madzibaba edu akashaiwa zvokudya. Zvino kuzoti Jakobho anzwa kuti Egypt kune zviyo, wakatuma madzibaba edu pakutanga. Parwendo rwechipiri Josefa akazozikanwa navakoma vake. Rudzi rwaJosefa rukaonekwa naFaro. Zvino Josefa akavatuma kundodana Jakobho baba vake nehama dzake dzose, vanhu vaikwana makumi manomwe navashanu. Jakobho akaburukira Egypt akazofa hake iye namadzibaba edu. Vakaiswa Shekemu, vakavigwa muguva rakanga ratengwa naAbrahama nomutengo wesirivha kuvanakomana vaEmori paShekemu. Zvino kuzoti nguva yoswedera yechipikirwa chakanga chapikirwa naAbrahamu naMwari, vanhu vakawanda vakaita vazhinji muEgypt. Kudzamara kwazouya mumwe mambo muEgypt wakanga asingazivi Josefa. Iye akabata rudzi rwedu namano akatambudza madzibaba edu, akavarayira kuti varase vacheche vavo kuti varege kuchengeteka. Nenguva iyoyo Mozisi akaberekwa. Zvino wakanga akanaka kuna Mwari akarerwa mwedzi mitatu mumba mababa vake. Zvino kuzoti araswa, mukunda waFarao akamunonga akamurera kuti ave mwanakomana wake pachake. Mozisi akadzidziswa uchenjeri hwose hwavaEgypt. Akava nesimba pamashoko napamabasa ake. Kuzoti ava namakore ana makumi mana, mwoyo wake ukada kushanyira hama dzake, ivo vaIsraeri. Zvino achiona mumwe achitadzirwa, wakamurwira akauraya muIjipiti, achitsiva uya waitambudzwa. Akati zvimwe hama dzake dzichanzwisisa kuti Mwari wakanga achida kuvaponesa noruoko rwake, asi havana kuzvinzwisisa. Fume mangwana ndokuvaona vachikakavadzana, akaedza kuvayananisa achiti, varume muri hama, ko munoitirana zvisakarurama seiko? Zvino uya wakanga achiitira mumwe wake zvisakarurama wakamusundidzira kure achiti, ko iwe ndianiko wakakuita ishe nomutongi wedu? Ko unonda kundiuraya sezva wakauraya muIjipiti uya zuro here? Mozisi achinzwa shoko iri akabva atiza akandova mutorwa munyika yeMidiani, kwaakazondobereka vanakomana vaviri. Kuzoti kwapera makore makumi mana, wakaona mutumwa asvika murenje regomo reSinai, murimi remoto mugwenzi. Mozisi achizviona wakashamiswa nezvaakaona. Zvino achiswederako kuti aone kwakauya inzwi raShe richiti, ndini Mwari wamadzibaba ako, Mwari waAbrahama nowaIsaka nowaJakobho. Ipapo Mozisi wakahuta nokutya akasazoshinga kunatsotarisisa. Zvino Ishe wakati kwaari, bvisa shangu patsoka dzako, nokuti panzvimbo paumire pavhu dzvene. Ndakaona kwazvo kutambudzika kwavanhu vangu vari muIjipiti, ndikanzwa kugomera kwazvo, ndikaburuka kuzovasunungura. Zvino chiuya ndikutume Ijipiti. Uye Mozisi wavakambenge varamba vachiti, ndiani wakakuita ishe nomutongi? Ndiye wakatumwa naMwari kuti ave ishe nomusununguri wavo noruoko rwomutumwa waakanga aona mugwenzi. Iye akavabudisa aita zvishamiso nezviratidzo munyika yeIjipiti nomugungwa dzvuku nomurenje makore ana makumi mana. Ndiye yeMozisi wakati kuvaIsraeri, Mwari achakubudisirai muprofita mukati mehama dzenyu wakaita seni. Ndiye waiva muungano iya murenje, aino mutumwa wakataura naye mugomo reSinai, aina madzibaba eduwo. Ndiye wakagamuchira mashoko oupenyu kuti agokupai imi. Madzibaba edu akasada kumuteerera, vakamuramba vakadzokera Ijipiti nochomumwoyo, vachiti kuna Aroni, tiitire vamwari vangatitungamirira, nokuti kana ari Mozisi uyu wakatibuditsa munyika yeIjipiti, hatichaziva kuti waita sei. Zvino wakaumba mhuru namazuva iwayo, vakauya nechibayiro kuchifananidzo ichecho, vakafarira mabasa iwayo amaoko avo. Zvino Mwari wakavafuratira ndokuvarega kuti vashandire hondo yedenga, sezvazvakanyorwa mubhuku yavaprofita zvichinzi, imi imba yaIsraeri, ko makandivigira here zvipfuwo zvakabayiwa uye zvibayiro? makore makumi mana murenje. Uyezve makatakura tebenekari ya Moroki. Nenyeredzi ya mwari wenyu Remfani. Zvifananidzo zvamakaumba kuti mugozvinamata. Zvino ndichakutamisai mberi kweBhabhironi. Madzibaba edu aiva netebenekari youchapupu murenje yakavakwa sezvakanga zvarairwa nouya wakataura naMozisi achiti aiite sezvakaita mufananidzo waakaona. Madzibaba edu akaigamuchirawo ndokupinda nayo vana Joshua munyika yavaHedheni. Vakadzingwa naMwari pamberi pamadzibaba edu kusvikira pamazuva aDhavhidhi. Iye akanzwirwa nyasha pamberi paMwari, akakumbira kuti awanire Mwari waJakobho nzvimbo yokugara. Soromoni akazomuvakira imba. Asi wokumusoro-soro haakari mudzimba dzakavakwa namaoko sezvazvakarehwa nomuprofita achiti, denga ndicho chigaro changu choushe, nenyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Mungandivakira imba yakadiniko? Ndizvo zvinoreva Ishe. Kana inzvimbo ipiko yandingazororera? Ko ruoko rwangu haruna kuita zvinhu izvi zvose here? Imi vemitsipa mikukutu musina kudzingiswa pamoyo nenzeve, munogara muchirambidza mweya mutsvene. Sezvakaita madzibaba enyu, nemiwo ndizvozvo. Ndoupiko pavaprofita asina kutambudzwa namadzibaba enyu? Vakauraya vaya vaiparidza kuuya kwakarurama, mukazova vapandukiri vake zvino navaurai vake. Iyemi makapiwa murayiro nerongedzo yavatumwa mukasaichengeta bodo. Kufa kwaStefano. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo. Vakamurumira meno, asi iye azere nomweya mutsvene wakatarisisa kudenga akaona kubwinya kwaMwari. NaJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari akati, tarirai, ndinoona denga rakazarurwa nemwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Zvino vakadanidzira nezwi guru, vakadzivira nzeve dzavo, vakamhanyira kwaari pamwe chete vose, vakamubudisa kunze kweguta ndokumutaka namabwe. Zvapupu zvakaisa zvokufuka zvavo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Zvino vakataka Stefano achidanidzira achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nezwi guru achiti, Ishe, musavapa mhosva yechitadzo ichi. Kuzoti areva izvozvo wakavata rufu. Mabasa avapostori, chitsauko chechisere. Kuparadzirwa kwakaitwa vadzidzi namatambudziko. Sauro wakanga achibvumirana navo pane zvokuurawa kwake. Nezuva iroro kwakatanga dambudziko guru muchechi. Vakaparadzirwa vose munyika yeJudhea neSamaria, kukasara vapostori bedzi. Varume vakanaka vakaviga Stefano vakamuchema kwazvo. Zvino Sauro wakaparadza chechi achipinda mudzimba dzavo, achikweva varume navakadzi, achivaisa mujeri. Firipi anoparidza muSamaria. Zvino vaya vakanga vaparadzirwa vakapota nenyika vachiparidza shoko. NaFiripiwo wakaburukira kuguta reSamaria akavaparidzira Kristu. Vanhu vazhinji vakateerera nomwoyo mumwe zvairehwa naFiripi, vachinzwa nokuona zviratidzo zvaakanga achiita. Nokuti mweya yetsvina yakabuda muvanhu vazhinji vaiva nayo ichidanidzira nezwi guru, navazhinji vakanga vakafa mitezo navakanga vakaremara vakaporeswa. Rufaro rukuru rukava muguta imomo. Simoni ng'anga. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni, waimbova ng'anga kare muguta iroro. Waishamisa vanhu veSamaria achizviti ndiri munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu ndiye simba raMwari rinonzi iguru. Vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa nounganga hwake nguva huru. Zvino kuzoti vatenda Firipi wanga achiparidza zvoushe hwaMwari nezvezita raJesu Kristu, wakabhabhatidzwa varume navakadzi. Naiye Simoni akatendawo ndokubva ababhatidzwawo akagara naFiripi akashamiswa achiona zviratidzo namabasa amasimba makuru akanga achiitwa. Vana Petros naJohani vanondosvika Samaria. Kuzoti vapostori vaya vaiva Jerusarema vanzwa kuti Samaria yagamuchira shoko raMwari, vakatuma vana Petros naJohani kwavari. Ivo vakaburukirako vakandovanyengeterera kuti vapiwe Mweya Mutsvene, nokuti wakanga achigere kuburukira pamusoro pomumwe wavo. Vakanga vangobhabhatidzwa muzita rashe Jesu bedzi. Ipapo vakaisa maoko avo pamusoro pavo vakabva vapiwa Mweya Mutsvene. Zvino Simoni achiona kuti vapiwa Mweya Mutsvene nokuiswa maoko avapostori, wakauya kwavari nemari achiti, "Neni ndipeiwo simba irori ndigositi wandinoisa maoko pamusoro pake agopiwa Mweya Mutsvene." Zvino Petros akati kwaari, "Sirivha yako ngaiparadzwe pamwe chete newe, nokuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Hauna mugove nyangwe chaungapiwe pabasa iri, nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Saka pinduka pakuipa kwako uku, ukumbire kuna Ishe kuti zvimwe uregererwe murangariro womwoyo wako, nokuti ndinoona kuti uri munduru inovava nomukusungwa kwokuipa." Simoni akapindura akati, "Imi mundikumbirirewo kuna Ishe kuti ndirege kuwirwa nechinhu chimwe chete chezvamareva." Kuzoti vapupura nokutaura shoko rashe, vakazodzokerazve Jerusarema vachiparidza vhangeri mumisha mizhinji yavaSamaria. Firipi nomuranda weKandasi. Zvino mutumwa washe akataura naFiripi akati, "Simuka uende zasi nenzira inobva Jerusarema ichiburukira Gaza, ndeyo murenje." Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kune murume weEthiopia waiva muranda mukuru kwazvo weKandasi, mambokadzi weEthiopia waichengeta fuma yake yose, wakanga auya Jerusarema kuzonamata. Zvino wakanga odzoka agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Mweya akati kuna Firipi, "Svika pedyo nengoro iyo urambire parutivi payo." Firipi akamhanyirako akamunzwa achirava muprofita Isaya. Akati, "Unonzwisisa zvaunorava here?" Iye akati, "Ndingagone seiko kana pasina andondirayira?" Akakumbira zvikuru kuna Firipi kuti akwire azogara naye. Zvino parugwaro paakanga achirava paiti, wakaiswa pakubayiwa segwai, segwayana rinyerere pamberi pemugeri waro, saizvozvowo haana kushama muromo wake. Pakuzvidzwa kwake, kutongwa kwake kwakabviswa, ndianiko angarondedzere zvorudzi rwake? Nokuti upenyu hwake unobviswa panyika. Zvino muranda wakapindura Firipi akati, "Ndinokumbira kwauri undiudze kuti muprofita anoreva zvizvi achireva aniko? Unozvireva iye pachake here kana kuti anoreva mumwewo?" Ipapo Firipi akashama muromo wake akavamba parugwaro urwu akamuparidzira Jesu. Zvino kuzoti vachifamba munzira vakasvika paiva nemvura, muranda akati, "Heino mvura, ko chinokonesa kuti ndibhabhatidzwe chinyiko?" Firipi akati, "Kana uchitenda nemwoyo wako wose zvingaitwe." Iye akapindura akati, "Ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari." Akati, "Ngoro ngaimire." Vose vari vaviri vakaburukira mumvura, iye Firipi nomuranda, ndokumubhabhatidza. Kuzoti vabuda mumvura muya, Mweya washe wakabvisa Firipi, muranda akasazomuonazve, nokuti wakafamba rwendo rwake achifara. Asi Firipi wakazoonekwa paAzoto, akapota nenyika achiparidza vhangeri mumaguta ose kudzamara asvika Kesaria. Mabasa avapostori, chitsauko chechipfumbamwe. Kupinduka kwaSauro. Asi Sauro achingorangarira zvokutyisa nokuuraya vadzidzi vashe, wakaenda kumupristi mukuru akakumbira kwaari magwaro ekuenda nawo Damasco kumasinagoge, kuti kana akandowana vamwe vaiva venzira, varume nevakadzi, auye navo kuJerusarema vakasungwa. Zvino ari munzira osvika pedyo neDamasco, wakakaruka openyerwa nechiedza kumativi ose chakabva kudenga. Akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimaniko Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza. Zvino kuremera kuti upfuure zvibayiso. Iye achidedera nokutya akati, Ishe, munoda kuti ndiiteiko? Ishe akati kwaari, muka uende muguta ugondoudzwa zvaunofanira kuita. Zvino varume vaifamba vose naye vakamira vanyerere vachinzwa izwi asi vasingaoni munhu. Zvino Sauro wakamuka pasi paya, asi achisvinura meso ake haana kuona chinhu. Vakamubata ruoko vakaenda naye Damasco. Kukapera mazuva matatu asingaone, asingadyi nokunwa chinhu. Sauro ari muDamasco. Zvino muDamasco makanga muno mumwe mudzidzi wainzi Ananiasi. Ishe akamutaurira muchiratidzo akati, Ananiasi? Iye akati, ndiri pano Ishe. Ishe akati kwaari, sumuka uende munzira yomumusha inonzi nzira yakarurama, ubvunze munhu anonzi Sauro weTariso mumba maJudhasi, nokuti ona ari kunamata. Naiyewo wakaona murume anonzi Ananiasi achipinda achiisa maoko ake pamusoro pake kuti agoonazve. Zvino Ananiasi wakapindura akati, Ishe, ndakanzwa navanhu vazhinji zvomunhu uyu kuti wakaitira vatsvene venyu zvakaipa zvizhinji muJerusarema. Napano ane simba raakapiwa navapristi vakuru kuti agosunga vose vanodana zita renyu. Asi Ishe akati kwaari, enda hako nokuti iye mudziyo wangu wandakasanangura kuti aende nezita rangu kuvahedheni namadzimambo nokuvana vaIsraeri, nekuti ndichamuratidza zvose zvaachafanira kuzotamburira zita rangu. Ipapo Ananiasi wakaenda akapinda mumba muya akaisa maoko ake pamusoro pake akati, Sauro hama, ndatumwa naShe Jesu uya wakazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo kuti ugoonazve uye kuti uzadzwe nomweya mutsvene. Pakarepo kumeso kwake kwakabva zvinhu zvakaita samafunurwa, akaonazve, akasimuka ndokubhabhatidzwa, akadya zvokudya ndokusimbiswa. Akagara navadzidzi muDamasco mamwe mazuvazve. Pakarepo akaparidza Jesu mumasinagoge kuti ndiye mwanakomana waMwari. Vose vakazvinzwa vakashamiswa vakati, ko uyu haazi iye uya waiparadza vanhu muJerusarema vaidana zita iri here? Akavingawo izvozvo kuno kuti agoenda navo vakasungwa kuvapristi vakuru. Asi Sauro wakaramba achisimbiswa, akakunda vaJudha vakanga vagere Damasco achiratidza kuti Jesu ndiye Kristu. Kuzoti kwapera mazuva mazhinji, vaJudha vakarangana kuti vamuuraye, asi ndanga yavo yakazikanwa naSauro. Vakarindawo masuo usiku namasikati kuti vamuuraye. Asi vadzidzi vake vakamutora usiku vakamuburutsa naparusvingo vamuisa mudengu. Sauro paJerusarema neTariso. Kuzoti asvika Jerusarema wakaedza kukumbana navadzidzi, asi ivo vakamutya vose vasingatendi kuti wava mudzidzi. Zvino Barnabasi akamutora akaenda naye kuvapostori ndokuvarondedzera kuti wakaona Ishe munzira akabva ataura naye, uye kuti wakaparidza nezita raJesu muDamasco asingatye. Akagara navo muJerusarema achifambidzana navo, akaparidza nezita raShe asingatye. Akataura nokuita naro navaJudha vaitaura chiGiriki, asi ivo vakatsvaka kumuuraya. Zvino kuzoti hama dzazviziva, vakaburuka naye Kesaria ndokumutumira Tariso. Zvino chechi yakanga ino rugare muJudhea mose nomuGariria neSamaria, ikavakwa, ikakura, ikafamba ichitya Ishe, ichinyaradzwa nomweya mutsvene. Kuporeswa kwa Eniasi. Zvino Petros wakati achipota nemisha yose akaburukirawo kuvatsvene vaigara Rida. Akawana mumwe munhupo wainzi Eniasi wakanga avete pamubhedha makore masere ane mitezo yakafa. Petros akati kwaari, Eniasi, Jesu Kristu anokuporesa, simuka, uzviwarire mubhedha wako. Akabva asimuka pakarepo. Zvino vose vakange vagere Rida neSaroni vakamuona vakapindukira kuna Ishe. Dorokasi. Zvino muJopa maiva nemudzidzi kadzi wainzi Tabita, ndiko kuti Dokasi kana zvichishandurwa. Iye wakanga akaita mabasa akanaka mazhinji uye kubvisa zvipo zvavarombo zvizhinji. Kuzoti pamazuva iwayo wakarwara akafa. Vakati vamushambidza vakamuisa muimba yapamusoro. Zvino Rida zvavaiva pedyo neJopa, vadzidzi vakatuma vanhu vaviri kuna Petrosi wanzwa kuti ariko, kuti vandomukumbira kwazvo vachiti, musambononoka henyu kuuya kwatiri. Ipapo Petrosi wakasumuka akaenda navo. Kuzoti asvikako vakaenda naye kuimba yapamusoro. Chirikadzi dzose dzikamirapo paari dzichichema dzikamuratidza marokwe namajasi aakavasonera iye Dokasi achinavo. Zvino Petros akavabudisa panze vose akafugama akanamata. Ndokutendoukira kuchitunha akati, Tabita muka. Akasvinura meso ake akabva aona Petros akagara. Akamubata neruoko rwake akamusimudza. Akadana vatsvene neshirikadzi akamuisa pamberi pavo ava mupenyu. Zvikazikanwa muJopa mose vazhinji vakabva vatenda kuna Ishe. Ipapo akagara mazuva mazhinji muJopa pano mumwe Simoni musuki wamatehwe. Mabasa avapostori chitsauko chegumi. Petros na Cornelius. Zvino kwakanga kuno mumwe murume muKesaria wainzi Cornelius, waiva mukuru wezana wehondo yainzi yeItaria. Ari munhu waida Mwari nokumutya pamwe chete neveimba yake yose, achipa vanhu zvipo zvizhinji nokunamata kuna Mwari nguva dzose. Zvino nenguva inenge yopfumbamwe yezuva wakaona kwazvo nechiratidzo mutumo waMwari achipinda mumba make achiti kwaari, Cornelius. Iye akamutarisisa akatya akati, chinyiko Ishe? Akati kwaari, minamato yako nezvipo zvako zvakwira kuti chive chirangaridzo pamberi paMwari. Zvino chituma varume Jopa kundodana Simoni anonzi Petros, anogara nomumwe anonzi Simoni musuki wematehwe, aneimba iri panhivi pegungwa. Zvino mutumwa wakanga ataura naye wakati abva wakadana varanda vake vaviri nomurwi wakarurama pana vaya vaisimushandira. Akavaudza zvose ndokuvatuma Jopa. Kuzoti ava mangwana vachiri munzira vava pedyo neguta, Petros akakwira pamusoro peimba kundonamata nenguva inenge yechitanhatu. Zvino wakanzwa nzara akada kudya, asi vachiri mukushanda wakabatwa mweya wake. Akaona denga razarurwa nechimwe chinhu chichiburuka chakaita sejira guru raiburutswa nemiromo yaro mina ichiuya pasi. Mukati maro maiva nemhuka dzose dzina makumbo mana nezvinokambaira zvenyika neshiri dzedenga. Kukaya izwi kwaari richiti, Petros, sumuka ubaye ugodya. Asi Petros akati, hazvingatongobviri Ishe, nokuti handina kumbodya chinhu chakaipa chine tsvina. Ipapo izwi rakauyazve kwaari rwechipiri richiti, chakanatswa naMwari usati chine tsvina iwe. Izvi zvakaitwa katatu chinhu chiya ndokubva chakwidzwa pakarepo kudenga. Zvino Petros achatambudzika mumwoyo make kuti chiratidzo chandaona chinogoreveiko. Ona varume vaya vakanga vatumwa naCornelius vamira pamusuo vambobvunza imba yaSimoni. Vakadanidzira vakabvunza kuti, Ndipo pana Simoni anonzi Petrosi here. Zvino Petrosi achafunga zvechiratidzo chiya. Mweya wakati kwaari, tarira, unotsvakwa navarume vatatu. Zvino chisumuka, uburuke uende navo, usinganyunyuti nekuti ndini ndavatuma. Ipapo Petrosi wakaburuka akaenda. Kuvarume vaya akati kwavari, onai ndini wamunotsvaka. Shoko ramawira ndere iko. Vakati, Koroniriosi, mukuru wezana, murume wakarurama anotya Mwari, anorumbidzwa norudzi rwose rwavaJudha. Wakarayirwa naMwari nomutumwa mutsvene kuti akudanei kuti muuye kumba kwake kuti anzwe mashoko kwamuri. Ipapo akavati vapinde havo mumba akavagamuchira. Kuzoti ava mangwana wakasimuka akaenda navo. Dzimwe hama dzapaJopa dzikamuperekedzawo. Fume zvemangwana vakasvika muKesaria. Zvino Koroniriosi wakanga akavagarira akakokera hama dzake neshamwari dzake dzapamwoyo. Zvino Petrosi achipinda, Koroniriosi wakamugamuchira akawira patsoka dzake akamunamata. Asi Petrosi wakamusimudza akati, muka zvako, neni ndinongovawo munhuwo. Zvino vakati vachataura naye vakapinda akawana vazhinji vakaungana. Akati kwavari, imi munoziva kuti hazvina kufanira kuti muJudha afambidzane nomumu werumwe rudzi kana kusvika pedyo naye. Asi Mwari wakandiratidza kuti ndirege kuti munhu haana kunaka kana kuti ane tsvina. Saka zvino zvandadanwa ndauya ndisingarambi. Zvino ndinobvunza kuti mandidanireiko? Koroniriosi akati, mazuva mana apera kusvikira nguva ino. Ini ndakanga ndichinamata mumba mangu nenguva yepfumbamwe. Ipapo ndakaona murume amire pamberi pangu ane hanzu dzinopenya. Akati, Koroniriosi, kunamata kwako kwasvika nokupa kwaunoita zvipo kwarangarirwa pamberi paMwari. Naizvozvo chituma vanhu Jopa undodana Simoni anonzi Petrosi anogara mumba maSimoni musuki waMatewe panhivi yegungwa. Saka ndakakurumidza kutuma vanhu kwamuri mukaita zvakanaka zvamauya. Zvino isi tose tiri pano pamberi paMwari kuti tinzwe zvose zvamarayirwa naShe. Kuparidza kwaPetrosi. Ipapo Petrosi wakashama muromo wake akati, zviri kwazvo ndinoona kuti Mwari haazi munhu anosanangura vanhu kwete. Asi parudzi rupi norupi, munhu anomutya achiita zvakarurama anogamuchirwa naye. Ndiro shoko raakatuma kuvaIsraeri achiparidza mashoko akanaka orugare naJesu Kristu. Iye ndishe wavose. Imi munoziva zviya zvakaitika kuJudhea rose, zvichitanga Garirea shure kwerubhabhatidzo rwakaparidzwa naJohani zvaJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba. Iye waipota nyika achiita zvakanaka, achiporesa vose vaioneswa namo nadhiabhori, nokuti Mwari waiva naye. Nesu tiri zvapupu zvezvunhu zvose zvaakaita munyika yavaJudha nemuJerusarema. Ndiye wavakauraya vachimuturika pamuti. Ndiye wakamutswa naMwari nezuva retatu akamupa simba kuti aonekwe pachena, akasaonekwa navanhu vose. Asi nezvapupu zvakagara zvasarudzwa naMwari, iYesu taidya nokunwa naye amuka kuvakafa. Akatirayira kuti tiparidzire vanhu nokupupura kwazvo kuti ndiye wakagadzwa naMwari kuti ave mutongi wavapenyu navakafa. Vaprofita vose vanomupupurira kuti nezita rake mumwe nomumwe anotenda kwaari achapiwa ruregerero rwezvitadzo. Vasiri vaJudha vanogamuchira Mweya Mutsvene. Petrosi achiri kutaura mashoko iwaya, Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro pavose vanga vachinzwa shoko. Zvino vatendi vokudzingisa vakanga vauya naPetrosi vakashamiswa kuti chipo choMweya Mutsvene chaudururwa pamusoro pavahedheniwo, nekuti vakanzwa vachitaura nedzimwe ndimi vachirumbidza Mwari. Ipapo Petrosi wakapindura akati, kuno munhu here angarambidze mvura kuti ava vabhabhatidzwa vagamuchirawo Mweya Mutsvene sezvatakamugamuchirawo isu? Zvino akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo vakakumbira kwaari kuti ambogara mamwe mazuva. Mabasa avapostori, chitsauko chegumi nechimwe. Petros anozvidavirira muJerusarema. Zvino vapostori nehama vaiva Judhea vakanzwa kuti vahedheni vakagamuchirawo shoko raMwari. Kuzoti Petros akwira Jerusarema, vaya vokudzingisa vakaita naro naye vachiti, iwe wakapinda mudzimba dzavarume vasina kudzingiswa ukadya navo. Zvino Petros wakatanga kuvarondedzera zvose achitevedzanisa achiti, ndakanga ndiri muguta reJopa ndichinamata, ndikabatwa nemweya ndikaona chiratidzo. Chimwe chinhu chakaburuka chichibva kudenga chakaita sejira guru rinoburutswa kudenga nemiromo yaro mina chikasvika pandiri. Ndakati ndachitarisisa nokuchicherechedza ndikaona mhuka dzenyika dzina makumbo mana nezvikara zvinokambaira nechiri dzedenga. Ndikanzwawo izwi richiti kwandiri, simuka Petros ubaye ugodya. Asi ini ndakati, hazvingambobvirishe nokuti mumuromo mangu hamuna kumbopinda chinhu chisakanaka chine tsvina. Asi izwi rakapindura rwechipiri richibva kudenga richiti, chinhu chakanatswa naMwari iwe usati chakaipa. Izvi zvakaitika katatu zvose zvikakwidzwa zvekudenga. Zvinotarira nenguva iyoyo varume vatatu vamira pamberi peimba matakanga tiri. Vakanga vatumwa kwandiri vachibva Kesaria. Ipapo mweya wakandiudza kuti ndiende navo ndisinganyunyuti. Zvino ndikaperekedzwawo nehama idzi nanhatu tikandopinda mumba momunhu iyeyo. Iye akatiudzawo kuti wakaona mutumwa amire mumba make achiti, tuma munhu Jopa udane Simoni anonzi Petros. Iye achakuudza mashoko auchaponeswa nawo iwe nemhuri yako yose. Zvino ndakati ndichitanga kutaura, Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro pavo sezvava akaitawo achiburuka pamusoro pedu pakutanga. Ini ndikarangarira shoko rashe rokuti, Johane wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene. Zvino kana Mwari akavapa chipo chakaita sechiya chaakatipawo isu, paino kutenda kuna Jesu Ishe Kristu, ko ini ndaigova ani waigona kudzivisa Mwari? Zvino vakati vanzwa izvozvi, vakanyarara vakakudza Mwari vachiti, zviro kwazvo Mwari wakapa vahedheniwo kupinduka kwoupenyu. Chechi yomuAntioki. Zvino vaya vakanga vaparadzirwa nokutambudzika kwakamuka pamusoro paStefano vakandosvika Fenisia neCyprus neAntioki. Kusina munhu wakavataurira shoko asi vaJudha bedzi. Zvino vamwe vavo vaiva varume veCyprus neSairini. Ivo vakati vasvika Antioki vakataurawo kuvaGiriki vachiparidza Ishe Jesu. Ruoko rwaShe rukava navo, kukatenda vazhinji vakapindukira kuna Ishe. Shoko razvo rikasvika muchechi yomuJerusarema. Vakabva vatuma Barnabasi kuti aende Antioki. Kuzoti iye asvikako wakaona nyasha dzaMwari akafara, akarayira vose kuti varambire pana Ishe nomwoyo wakasimba. Nokuti waiva murume wakanaka azero noMweya Mutsvene norutendo. Vanhu vazhinji kwazvo vakawedzerwa kuna Ishe. Zvino wakaenda Tariso achindotsvaka Sauro akamuwana akauya naye Antioki. Ipapo gore rose rakapera vachiungana pamwe chete nechechi vakadzidzisa vanhu vazhinji kwazvo. Zvino muAntioki ndimo makatanga vadzidzi kunzi vaKristu. Vana Barnabasi naSauro vanotumwa Jerusarema. Namazuva iwayo Antioki kwakasvika vaprofita vaibva Jerusarema. Mumwe wavo wainzi Agabo akasimuka ndokuvazivisa noMweya kuti kuchava nenzara huru panyika yose ikazosvika pamazuva aKraudio. Zvino vadzidzi vakatenderana mumwe nomumwe paaigona napo kuti vatumire hama dzaigara Judhea zvingavabatsire. Vakaita saizvozvo ndokuzvitumira noruoko rwaBarnabasi norwaSauro kuvakuru.
Mabasa avapostori chitsauko chegumi nembiri. Kuurawa kwaJakobus. Petrosi anosunungurwa mujeri nomutumwa. Zvino nenguva iyeyo mambo Herodi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vanhu vechechi. Akauraya Jakobus mukoma waJohani nebakatwa. Zvino aona kuti zvafadza vaJudha ndokubva batawo Petros. Aiwa mazuva ezvingwa zvisina mvumiro. Zvino vakatamubata akamisa mujeri ndokumukumikidza kumapoka mana. Ana warwi wakaita vana vana kuti vamurinde achiti ndigozomuisa kuwanu kana Pasika yapfuura. Naizvozvo Petrosi akarindwa mumujeri asi akanga achiitirwa munamato zvikuru nechechi kuna Mwari. Zvino Herodha akati oda kumubudisa. Usiku ihwohwo Petrosi akanga awete pakati pavarwi vaviri, akasungwa nemaketani maviri, uye varindi vakanga vachirinda jeri pamberi pomusuo. Ipapo tarira, kwakauya mutumwa waShe akamirapo paari. Chiedza chikapenya mujeri muya, akarova Petrosi parutivi ndokumumutsa achiti, kurumidza kumuka. Ipapo maketani akawa achibva pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari, sunga bhande ugopfeka shangu dzako. Akaita saizvozvo. Akati kwaari, fuka hanzu yako unditevere. Akabuda akamutevera asingazivi kuti ndezvechokwadi here zvinoitwa nomutumwa. Asi vakati ndinoona chiratidzo. Kuzoti wapfuura murindi wokutanga nowechipiri, wakasvika pasuo ramatare raipindwa naro muguta. Rikangovazarukira roga, wakabuda wakafamba nzira imwe chete, mutumwa ndokubva amusiya pakarepo. Petrosi akazopengenuka akati, zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe watuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerodhi uye pane zvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Zvino kuzoti arangarira izvozvo, akaenda kumba kwaMaria mai waJohani wainzi Marko, kwakanga kwakaungana vanhu vazhinji vachinamata. Zvino akati agogodza pagoni resuo, musikana wainzi Rode akauya kuzoteerera. Kuzoti iye anzwa izwi kuti ndera Petrosi, akazarura suo nemhosva yorufaro. Asi wakamhanyira mumba akandovaudza kuti Petrosi amire pasuo. Ivo vakati kwaari, unopenga. Asi iye wakasimbisisa achiti ndizvo. Wakabva voti mutumwa wake. Asi Petrosi akaramba achigogodza. Zvino wachizozarura vakamuona vakashamiswa. Zvino iye akavaninira noruoko kuti vanyarare. Akavarondodzera nzira yaakabudiswa nayo naShe mujeri. Akati, udzai Jakobhosi nehama zvinhu izvozvi. Ndokubva akaenda kumwe. Zvino kuzoti kwaedza, kwakava nebopoto guru pakati pavarwi vachiti Petrosi waita seiko. Herodha akamutsvaka akamushayiwa ndokubvunzisisa varindi. Akarayira kuti wandourawa. Zvino akabva Judhea akaenda Kesaria akandogarako. Kufa kwaHerodhi. Zvino wakatsamwira vanhu weTire neSidhoni kwazvo. Ivo ndokuuya kwaari wose pamwe chete. Wakaita ushamwari naBrasto, mutariri weimba yamambo, wakakumbira rugare, nekuti nyika yavo yaipiwa zvokudya nenyika yamambo. Zvino nezuva rakanga ratarwa, Herodhi wakapfeka hanzu dzoumambo, akagara pachigaro chake cheushe akataura navo. Ipapo vanhu vakadanidzira vachiti, izwi raMwari harizi romunhu bodo. Pakarepo mutumwa waShe wakamurova, nekuti haana kunge akudza Mwari, akabva adyiwa nehonye akafa. Asi shoko raMwari rakakura rikawanda. Kuzoti zvino vana Bhanabhasi naSauro vapedza basa ravo, vakadzoka vachibva Jerusarema ndokuendawo naJohani wainzi Marko. Mabasa evapostori chitsauko chegumi nenhatu. Chechi yapa Antioki. Zvino pachechi yapa Antioki paiva navaprofiti navadzidzisi vana Barnabas naSimeoni vainzi Nigeri naRukio weSairini naManaeni vakarerwa pamwe chetewo naShe Herodi naSauro. Zvino vachishandira Ishe nokuzvinyima zvokudya, Mweya Mutsvene ukati, "Nditsaurirei Barnabas naSauro kuti vabate basa randakavadanira." Ipapo vakazvinyima zvokudya vakanamata, vakaisa maoko pamusoro pavo ndokuvaendisa. Vana Barnabas naSauro munyika yeSaipuresi. Naizvozvo ivava vakatumwa noMweya Mutsvene vakaburukira Serukia. Vakazobvapozve voenda Saipuresi nechikepe. Vachisvika Saramisi vakaparidza shoko raMwari mumasinagogo avaJudha. Vakanga vaivawo naJohani vaiva mubatsiri wavo. Zvino vagura nomuchivi chose kudzamara vandosvika Pafosi. Vakawana imwe n'anga vaiva muprofiti wenhema muJudha, zita rake vainzi Bhari Jesu. Vaigara pana Ishe wenyika vainzi Sergio Paulo, ari munhu akanga akachenjera. Iye ndokudana vana Barnabas naSauro achida kunzwa shoko raMwari. Asi n'anga iyoyo Erimas, nokuti ndiro zita rake kana richishandurwa, vakavadzivisa achida kutsausa Ishe kuti arogotenda. Asi Sauro ndiye Pauro azere noMweya Mutsvene wakamutarisisa akati, "Iwe uzere nekunyengera kwose namano akaipa ose, mwana wadhiabhori, muwengi wokururama kwose, ko hauregere kuminamisa nzira dzakarurama dzaShe? Zvino tarira, ruoko rwaShe ruri pamusoro pako. Uchava bofu uchiita nguva usingaoni zuva." Pakarepo mhute nerima zvikamuwira, akafamba-famba achitsvaga wangamusesedze neruoko. Zvino Ishe achiona zvaitika, vakatenda, ashamiswa nedzidziso yaShe. Pauro anoparidza muAntioki yomuPisidia. Zvino vana Pauro navaiva navo vakabva Pafosi ndokusvika Periga muPamfiria. Johani ndokubva avasiya akadzokera Jerusarema. Asi vakabva Periga vakandosvika Antioki muPisidia. Vakapinda musinagogo nezuva resabata ndokugara pasi. Zvino kuzoti murayiro navaprofiti zvarahwa, vatungamiriri wesinagogo vakatuma shoko kwavari vachiti, "Varume hama, kana mune shoko rokusimbisa vanhu, taurai henyu." Ipapo Pauro akasimuka akawaninira noruoko akati, "Varume vaIsraeri, nemi munotya Mwari, teererai. Mwari wavanhu ava vaIsraeri vakasarudza madzibaba edu akavakudza vanhu ivava vachiri vatorwa munyika yeIjipiti. Akavabudisamo mairi noruoko rune simba. Akavaitira mwoyo murefu patsika dzavo murenje makore anenge 40. Akaparadza marudzi manomwe munyika yeKanani. Akavagwera nyika iyoyo nemijenya kuti iwe nhaka yavo makore anenge 400 nemakumi 5. Shure kwaizvozvo akazovapa vatongi kusvikira pamuprofiti Samueri. Pashure vakakumbira mambo, Mwari akavapa Sauro mwanakomana waKisi, murume werudzi rwaBenjamin, makore 40. Akamubvisa akavabudisira Dhavhidhi kuti ave mambo wavo, waakapupurira achiti, "Ndakawana Dhavhidhi mwanakomana waJese, murume kwaye sezvinoda mwoyo wangu. Iye achaita kuda kwangu kwose." Parudzi rwaiyeyu Mwari akabudisira vaIsraeri muponesi Jesu sezvaakanga vapikira. Uya asati asvika, Johani akambotanga aparidzira vanhu vaIsraeri rubhabhatidzo rwokupinduka. Zvino paakazopedzisa basa rake, iye Johani akati, "Ko Ko munoti ini ndine aniko? Handizini yeyo bodo. Asi onai, shure kwangu kunouya mumwe, wandisakafanira kuti ndisunungure shangu dzetsoka dzake. Warume hama, wana werudzi rwaAbrahama, nawari pakati penyu vanotya Mwari, shoko roruponiso urwu ratakatumirwa kwatirisu. Nekuti waya wanogara Jerusarema nemadzisi avo, zvavasina kumuziva kana kuziva mazwi avaprofiti, anorahwa sabata rimwe nerimwe, wakazadzisa pavakamupa mhosva. Kunyange vasina kuwana mhosva yokuti afe, vakakumbira kuna Pirato kuti aurawe. Zvino vakati vazopedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti vakamuiga muguva. Asi Mwari vakamumutsa kuvakafa. Akaonekwa mazuva mazhinji navaya vakanga vakwira naye Jerusarema vachibva Galiria. Ndiyo vari zvapupu zvake kuvanhu zvino. Isu tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba, kuti Mwari vakazadzisa izvozvi kuvanhu vedu achimutsa Jesu. Sezvakanyorwawo parwiyo rwechipiri panoti, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka. Zvinokuratidza kuti vakamumutsa kuvakafa kuti aregodzokerazve pakuora. Vakareva kudai akati, ndichakupai makomborero matsvene echokwadi aDhavhidhi. Nekuti anoreva pane rumwe rwiyo akachiti, hamungakumikidzi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Nokuti Dhavhidhi akataita kufunga kwaMwari, pana wezero rake vakawata zvokufa, akawigwa pane madzibaba ake akaona kuora. Asi uya wakamuswa naMwari haana kuona kuora kubodo. Saka varume hama, ibvai maziva kuti munoparidzirwa ruregerero rwezvitadzo runouya nomunhu uyu. Naiyeyu mumwe nemumwe anotenda anoraramiswa pazvinhu zvose zvamakanga musingagoni kururamiswa pazviri nomurayiro waMozisi. Naizvozvo chenjerai kuti murege kuwirwa nezvakarehwa navaprofiti zvinoti, tarirai imi vanhu vanozvidza vamwe, ibvai mashamiswa muparare, nekuti ndinobata basa pamazuva enyu, basa remusingatongozotendi kana muchiudzwa namunhu. Zvino vachizobuda, vakakumbira zvikuru kuti vaparidzirwe zvemashoko iwayo nesabata rinozotevera. Zvino wesinagoge vakati vapararira, vajudha vazhinji navaproserite vaina matamwari vakateverwa naPauro naBhanabhasi. Iye vakataurirana navo vakavarayira kuti varambire munyasha dzaMwari. Vapostori vakazoparidzira vahedheni vhangeri. Nesabata rakazotevera kuti rinenge rose raungana kuzonzwa shoko raMwari. Zvino vajudha vakati vachiona vanhu vazhinji vakazara negodo, vakaramba zvanga zvarehwa naPauro vachituka. Ipapo vana Pauro naBhanabhasi vakataura vasingatyi vakati, zvakanga zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurirwa imi, asi zvino zvamariramba muchiti hamusati makafanirwa noupenyu husingaperi. Onai, zvino toenda zvedu kuvahedheni. Nokuti Ishe vakatirayira saizvo zvachiti, ndakakuisa kuti uwe chiedza chavahedheni, kuti uwe ruponeso kusvikira kumugumo wenyika. Zvino vahedheni vakati vachizvinzwa izvozvo, vakafara, vakakudza shoko raShe. Navose vakanga vakagadzirirwa upenyu husingaperi vakatenda. Shoko raShe rikapararira munyika yose. Asi vaJudha vakakurudzira vakadzi vaina matamwari vaikudzwa navanhu uye vakuru veguta. Vakamutsira vana Pauro naBhanabhasi dambudziko, vakavadzinga munyika yavo. Asiwo vakavazuzira guruva retsoka dzavo vakaenda Ikonia. Vadzidzi vakazadzwa norufaro nomweya mutsvene. Mabasa avapostori, chitsauko chegumi nena. Pauro naBhanabhasi paIkonia. Saizvozvo Wakati wawe Ikonia, wakapinda musinagogera wa Juda, wakataura. Zokuti kwakatenda wanhu wazhinji kwazo, wa Juda na wa Griki. Asi wa Juda wakaramba kuteerera. Wakamutsa mwoyo wa Hedeni kuti wawenge hama. Saka wakagarapo kwenguva refu, wachitaura muna Ishe wasingatyi. Iye akapupurira shoko renyasha dzake. Paakawapa simba kuti zviratidzo nezvishamiso zviitwe namaoko avo. Asi vanhu vose veguta vakapesana. Vamwe vakava kurutirwa vaJudha, vamwe kurutirwa vaapostori. Kuzoti zvino vaHedheni navaJudha navatungamiriri wavo vachida kuvaitira zvakaipa nokuvataka namabwe, iye vakabva vazviziva ndokutizira kumaguta enyika yeRikaonia, anoti Ristra neDerbe, uye kunyika yakapoteredza. Vakandoparidza vhangeri ikoko. PaRistra. Zvino muRistra maigara mumwe murume waishayiwa simba patsoka dzake. Waiva chiremba kubva mudumbu ramai wake. Wakanga asina kumbofamba. Iye akanzwa Pauro achitaura. Iye Pauro akamutarisisa, akaona kuti anokutenda kukuti angaporeswe. Akarewa neziguru achiti, mira kwazvo netsoka dzako. Iye akakwakuka, akafamba. Kuzoti vanhu vazhinji vaona zvanga zvaitwa naPauro, wakadanidzira norurimi rwechiRiakonia vachiti, vaMwari vaburukira kwatiri wakaita savanhu. Bhanabhasi vakabva vomuti ndiye Jupiteri, naPauro vakamuti ndiye Merkurio, nokuti ndiye waiva murevi weshoko. Ipapo mupristi waJupiteri waiva netemberi yake pamberi peguta, akauya pamasuo nenzombe nehata dzamaruva achida kuvabayira aina vanhu vazhinji. Kuzoti vapostori vanaBhanabhasi naPauro vazvinzwa izvi, vakabvarura hanzu dzavo, vakamhanyira pakati pavanhu vazhinji vakadanidzira vachiti, varume, ko munoitireiko zvakadai? Isu tinongovawo vanhu vakaita semi. Tinokuparidzirai mashoko akanaka kuti mubve pazvinhu izvi zvisina maturo mupindukire kuna Mwari mupenyu vakaita denga napasi, negungwa nezvinhu zvose zviri mukati mazvo. Iye panguva dzakapfuura vakatendera marudzi ose avanhu kufamba nenzira dzavo, asi haana kurega kuzvipupurira achiita zvakanaka, achikupai mvura yokudenga uye nenguva dzamaguta, achizadza mwoyo yenyu nezvokudya norufaro. Kunyange akataura vachidai, vakatambura kwazvo kudzivisa vanhu kuti varege kuvabayira. Zvino vaJudha vakabva Antiochi neIkonia vakasvika vakafurira vanhu. Vakataka Pauro namabwe ndokumukwevera kunze kweguta vachiti afa. Zvino kuzoti vadzidzi vamukomberedza vakamuka akapinda muguta. Fume mangwana akaenda Derbe naBhanabhasi kudzokera Antiochi. Zvino vakati waparidzira guta iroro vhangeri nokuita vadzidzi vazhinji, vakadzokera Ristra neIkonia neAntiochi. Vakasimbisa mweya yevadzidzi vachivarayira kuti varambire murutendo, vachiti tinofanira kupinda mushe waMwari namatambudziko mazhinji. Vakavasarudzira vakuru muchechi imwe neimwe vakanamata. Vachizvinyima zvokudya, vakavakumikidza kuna Ishe wavaitenda. Vakagura nePisidia ndokusvika paMfiria. Kuzoti vaparidza shoko paPerga, vakaburukira Ateria. Vakabvapo vakaenda Antiochi nechikepe kuya kwavakanga vakumikidzwa kunyasha dzaMwari kuti vabate basa irori ravanga vapedzisa. Kuzoti vasvika vakaunganidza chechi, vakaronderera zvose zvakanga zvaitwa naMwari navo, uye kuti vakanga azarurira vaHedheni musuo wokutenda. Vakagara nguva refu navadzidzisi. Mabasa avapostori, chitsauko chegumi neshanu. chechi yokuwa hedeni nomurayiro wamozisi. Zvino vamwe vanhu vakabva Judhea vakadzidzisa hama vachiti, kana mukadzingiswa setsika yemozisi hamungaponeswi. Asi vana Pauro naBhanabhasi vakapesana kwazvo navo nokuita naro navo. Vakazotuma vana Pauro naBhanabhasi navamwe vavo kuti vakwire Jerusarema kuapostori nokuvakuru pamusoro peshoko iri. Naizvozvo vakaperekedzwa nechechi. Vakagura neFinisia neSamaria. Vakakurukura zvokupinduka kwavahedheni. Vakafadza hama dzose kwazvo. Kuzoti vasvika Jerusarema, vakagamuchirwa nechechi nevapostori navakuru. Vakarondedzera zvose zvakanga zvaitwa naMwari navo. Asi kwakasimuka vamwe boka ravaFarisi vakanga vatenda vakati, vanofanira kudzingiswa nokurayirwa kuti vachengete murayiro waMozisi. Musangano weJerusarema. Ipapo vapostori navakuru vakaungana kuti varangane pamusoro peshoko iri. Kuzoti kwamuka nharo huru, Petrosi akasimuka kati kwavari, varume hama, munoziva kuti kubva pamazuva okutanga Mwari akandisarudza ini pakati penyu kuti vahedheni vanzwe shoko revhangeri romuromo wangu wagotenda. Zvino Mwari anoziva mwoyo wakavapupurira paakavapa Mweya Mutsvene sezvaakatipawo isu. Uye haana kuvasiyanisa nesu zvaakanatsa mwoyo yavo norutendo. Ko zvino munoedzereiko Mwari muchiisa joko pamitsipa yevadzidzi rakanga risingabviri kutakurwa namadzibaba edu kunyange nesuwo? Asi tinotenda kuti isu tichaponeswa nenyasha dzashe Jesu nenzira imwe chete. Zvino ungano yose yakanyarara, vakateerera vana Bhanabhasi naPauro vachirondedzera zviratidzo nezvishamiso zvakaitwa naMwari nevahedheni achishanda navo. Zvino vakati vanyarara, Jakubhosi akapindura akati, varume hama, nditeererei. Simeoni warondedzera matangiro akaita Mwari kushanyira vahedheni kuti atore pavari vanhu vaangaise kuzita rake. Namashoko avaprofiti anobvumirawo izvozvi, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, shure kwaizvozvi ndichadzokazve ndigovaka tabhinakeri yaDhavhidhi yakawa, ndichavakazve dongo rayo ndikaiimisazve, kuti vanhu vakasara vagotsvaka Ishe namarudzi ose avanhu vakarewa zita rangu pamusoro pavo. Ndizvo zvinoreva Ishe anoita zvinhu izvi, zvinozikanwa naye kubva panguva dzekare kare. Saka ini ndinoti, ngatirege kutambudza waya vanobva kuvahedheni vachipindukira kuna Mwari. Asi ngativanyorerei kuti varege zvinhu zvakasvibiswa nezvifananidzo, varege upombwe nechakadzipwa uye ropa. Nokuti kubva kare nakare Mozisi aiwa navanomuparidza kuguta rimwe nerimwe, achirahwa nemumasinagogo chero sabata rimwe nerimwe. Tsamba kuvaKristu vaiva vahedheni. Ipapo vapostori navakuru nechechi yose vakati zvakanaka kuti vasarudze vamwe varume pakati pavo kuti vagovatuma Antioki pamwe chete navana Pauro naBhanabhasi. Ndokusarudza Judas waenzi Bhasabhasi naSiras waiwa vatungamiriri pahama. Vakanyora tsamba vakaituma noruoko rwavo yaiti, vapostori navakuru vari hama kuhama dzekuvahedheni dziri Antioki neSiria neKirikia kwazivai. Zvatakanzwa kuti vamwe vakabva kwatiri vatisina kurayira, vakakukanganisai nemashoko vachidziyanisa mweya yenyu. Takati nomwoyo mumwe chete, zvakanaka kuti tisarudze vamwe varume tigovatuma kwamuri vaina vadiwa wedu vana Bhanabhasi naPauro. Vanhu vakaramba upenyu hwavo nokuda kwezita raShe wedu Jesu Kristu. Zvino tatuma Judas naSiras, ndiyo vachazokuudzai zvinhu izvi nomuromo. Nokuti Mweya Mutsvene nesu taona kuti zvakanaka kuti tirege kuwedzera kukutakudzai mutoro kunze kwezvinhu izvi zvakafanira, zvinoti Regai zvakabairwa zvifananidzo, uye regai ropa nezvakadzipwa neupombwe. Kana mukazvidzora pane izvozvi, muchaita zvakanaka. Sarai henyu zvakanaka. Kuzoti waendeswa, wakaburukira Antioki, wakaunganidza vanhu vazhinji, wakavapa tsamba. Ivo ndokuirava, vakafara nokunyaradzwa kwawakaitwa. Zvino vana Judas naSiras, waiva vaprofitawo pachavo, wakavaraidza hama namashoko mazhinji nokuvasimbisa. Wakati wagarako kwenguva, wakaendeswa nehama norugare kuna waya vakange wavatuma. Asi Siras vakati zvakanaka kuti ndichisara zvangu pano. Vana Pauro naBarnabas vakagara Antioko, vachidzidzisa nokuparidza shoko raShe pamwe chete navamwewo vazhinji. Kuparadzana kwaPauro naBarnabas. Kuzoti kwapera mamwe mazuva, Pauro akati kuna Barnabas, ngatidzokezve tindoshanyira hama muguta rimwe nerimwe matakaparidza shoko raShe, tindoona kuti wakadini. Zvino Barnabas vakanga achida kuenda naJohanewo wainzi Marko. Asi Pauro akati azvina kunaka kuenda nomunhu akambovasiya Pamfiria akasaenda nawo kubasa. Ipapo kwakamuka kutsamwirana, vakadzikana voparadzana. Barnabas akatora Marko akaenda Cyprus nechikepe. Asi Pauro akasarudza Siras akaenda akumikidzwa nehama kunyasha dzaShe, akagura neSiria neKirikia achisimbisa chechi.
Mabasa avapostori, chitsauko chegumi nenhanhatu. Timotia anoperekedza Pauro kubva paRistra. Akandosvikawo neDerbe neRistra. Zvino ipapo paiva nemumwe mudzidzi wainzi Timotia, mwana womukadzi mutendi waiva muJudha, asi baba vake vari muGiriki. Iye waipupurirwa zvakanaka nehama dzomuRistra neIkonia. Pauro akada kuti aende naye, akamutora akamudzingisa nemhosva yavaJudha vaiva kunzvimbo idzodzo, nekuti vose vakanga vachiziva kuti baba vake muGiriki. Vakafamba namaguta vakavapa zvirevo zvakanga zvatemwa navapostori navakuru vemuJerusarema kuti vazvichengete. Saka chechi dzakasimbiswa pakutenda, dzikawanda pakuverengwa kwadzo zuva rimwe nerimwe. Rwendo rwaPauro muAsia. Vakagura nemunyika yeFirigia neGaritia, nokuti vanga vadziviswa nomweya mutsvene kuparidza shoko muAsia. Kuzoti vasvika pakatarisana neMisia, vakaedza kuenda Bitinia, asi mweya waJesu haana kuvatendera. Zvino kuzoti vadarika Misia, vakaburukira Troas. Zvino hwava usiku, Pauro wakaona chiratidzo chomurume weMakedonia wakanga amire, akamukumbira kwazvo achiti, ambukira Makedonia uzotibatsira. Zvino aona chiratidzo ichi, pakarepo takatsvaka kuti tiende Makedonia tichiti Mwari watidana kuti tindovaparidzira vhangeri. Pauro anoambukira Makedonia achizosvika paFiripi. Zvino takabva Troas nechikepe tikarurama Samotrake, fume mangwana tikasvika naApori. Tikazobvapo tikaenda Firipi, guta guru renyika yeMakedonia, raiva koroni yeRoma. Tikagara mamwe mazuva muguta iroro. Zvino nezuva resabata takabuda kunze kwesuo tikaenda kurwizi, kwataiti kune nzvimbo yekunamata. Tikagara pasi ndokuparidzira vakadzi vakanga vaunganapo. Zvino mumwe mukadzi wainzi Ridia, mutengesi wenhumbi tsvuku womusha weTiatira, wainamata Mwari akanzwa zvataiparidza. Ishe akazarura mwoyo wake kuti aterere zvaitaurwa naPauro. Kuzoti apapatidzwa iye neveimba yake, akakumbira zvikuru achiti, kana muchifunga kuti ndakatendeka pana Ishe, chiuyai mumba mangu mugaremo. Akaita zvokuti nyengetedza. Zvino takati tichienda kunzvimbo yokunamata, tikasangana nomumwe musikana waiva nomweya wokuuka waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuuka ikoko. Iye achiteverera Pauro nesu wakadanidzira achiti, vanhu ava varanda vamwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yeruponeso. Zvino wakagara achidai mazuva mazhinji, asi Pauro wakafa neshungu akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude maari. Ukabuda nenguva iyoyo. Kusungwa nekusunungurwa kwavana Pauro naSairasi. Zvino vatenzi vake vachiona kuti chivimbo chokufuma kwavaiita chaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakakatira kumusika pamberi pamadzishe. Vakaenda navo kuvatongi vakati, vanhu ava zvavari vaJudha vanopesanisa guta redu, vachiparidza tsika dzatisingabvumirwi kugamuchira kana kudzichengeta zvatiri vaRoma. Vanhu vazhinji ndokuvamukira pamwe chete. Vatongi vakavakunungurira hanzu vachidzibvarura vakati varohwe neshamu. Kuzoti vavarova kwazvo vakavaisa mujeri. Vakarayira murindi wejeri kuti avachengete kwazvo. Iye arayirwa kudaro wakavaisa mujeri romukati akasungirira makumbo avo mumatanda. Zvinopava pakati pousiku vana Pauro naSairasi vakanga vachinamata nokuimbira Mwari nziyo. Vamwe vasungwa vakanga vachiteerera. Pakarepo kukava nokuzununguka kwenyika kukuru zvokuti nheyo dzejeri dzakazununguka. Pakarepo misuo yose ikazaruka, zvisungo zvavose zvikasununguka. Zvino murindi wejeri wakapepuka ndokuona misuo yejeri yashama. Akavhomora bakatwa rake akada kuzviuraya achiti vasungwa vatiza. Ipapo Pauro akadanidzira nezwi guru akati, usazvikuvadza hako nekuti tiri muno tose. Kuzoti akumbira mwenje akamhanyiramo ndokundowira pasi pamberi pavana Pauro naSirasi achibvunda akavaburisa panze akati, nai vashe, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? Ivo vakati, tenda kuna Ishe Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Vakaparidza shoko raMwari kwaari nokunwa vose vaiva mumba make. Akavatora nenguva iyoyo usiku akakupa mavanga avo ndokupapatidzwa iye pakarepo nevake vose. Akakwira navo kumba kwake ndokuisa zvokudya pamberi pavo. Akafara kwazvo iye nemhuri yake yose achitenda kuna Mwari. Kuzoti kwaedza vatongi vakatuma mapurisa vachiti, vanhu vaya chiregai zvenyu vaende. Murindi wejeri akaudza Pauro mashoko iwawo achiti, vatongi vatuma shoko kuti muchienda zvenyu, saka chibuda henyu zvino muende nerugare. Asi Pauro wakati kwavari, vakatirova pachena, tisina kutongwa izvo tiri vaRoma. Vakatiisa mujeri, ko zvino voda kutibudisa chinyararire here? Aiwa kwete, ngavauye vemene vazotiburitsa. Mapurisa akandoudza vatongi mashoko iwawo ndokubva vashka vachinzwa kuti vaRoma. Zvino vakasvika vakavakumbira zvikuru ndokuvaburitsa, vakavakumbira kuti vabve muguta mavo. Ipapo vakabuda mujeri vakapinda mumba Maridhia. Kuzoti vaona hama vakavanyaradza ndokuenda. Mabasa avapostori chitsauko chegumi nenomwe. Pauro naSirasi muTesaronaika. Zvino vakagura neAmfipori neApronia vakasvika Tesaronaika paiva nesinagoge ravaJudha. Zvino Pauro somugariro wake wakapinda mavari akataurirana navo zvemagwaro pamasabata matatu, achivazarurira nekuvaratidza kuti zvanga zvakafanira kuti Kristo atambudzike agozomukazve kuvakafa. Akabva ati, Jesu uyu wandinokuparidzirai ndiye Kristo. Vamwe vavo vakabva vatenda ndokutevera vana Pauro naSairasi. Uye vazhinji kwazvo vavaGiriki vainamata Mwari navakadzi vaikudzwa vakawanda kwazvo. Asi vaJudha vakaita godo, vakatora vamwe varume vakaipa dzaiva simbe vakaunganidza vanhu vazhinji. vakakanganisa guta ndokuvinga imba yaJasoni vachivavarira kuvaisa pamberi pavanhu. Kuzoti vavashayiwa vakakakatira Jasoni nedzimwe hama pamberi pemadzishe eguta. Vakadanidzira vachiti, vanhu vaya vokukanganisa nyika yose havano vasvikawo pano. Jasoni akavagamuchira. Ivava vose vanoita zvinopesana nezvirevo zvaKesari vachiti, kune mumwe mambo anonzi Jesu. Vakakanganisa vanhu namadzishe eguta pavakanzwa zvinhu izvi. Kuzoti vatora rubatso kuna Jasoni nokuna vamwe vanhu vakavarega. Pauro naSirasi muBheria. Pakarepo hama dzakaendesa vana Pauro naSirasi Bheria usiku. Ivo vakati vachisvikako vakapinda masinagogo ravaJudha. Ava vakanga vari vanhu kwavo kukunda veTesaronika. Vakagamuchira shoko nemwoyo wose, vachitsvakisisa mumagwaro zuva rimwe nerimwe kuona kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Saka vazhinji vavo vakatenda, navakadzi vaikudzwa vavaGiriki navarume vazhinji. Asi vaJudha veTesaronika vakati vachinzwa kuti shoko raMwari roparidzwa naPauro muBheria, vakauyawo ikoko, vakamutsa nokukanganisa vanhu vazhinji. Ipapo hama dzakaendesa Pauro pakarepo kuti afambe achienda kugungwa, asi vana Sirasi naTimotia vakasarapo. Zvino vaya vakanga vaperekedza Pauro vakandomusvitsa Ateni kuzoti varayirwa kundoudza Sirasi naTimotia kuti vakurumidze kuuya kwaari, vakaenda havo. Pauro muAteni. Zvino Pauro achivamirira Ateni wakanzwa shungu pamwoyo achiona kuti guta rizere nezvifananidzo. Naizvozvo wakataurirana navaJudha musinagoge uye nevaitenda Mwari. Uyezve pamusika wakataurirana navaya zuva rimwe nerimwe vaakasangana navo. Zvino vamwezve vachenjeri veboka rava Epikuro nerava Stoiki vakaita naro naye. Vamwe vakati, ko uyu mutauri wezvinhu zvisina maturo anoda kureveiko? Vamwezve vakati, anenge muparidzi wevamwari vatisingazivi, nekuti wakanga avaparidzira Jesu nokumuka kwavakafa. Zvino vakamutora vakaenda naye kuAreopago vachiti, tingatenderwe here kuziva kuti dzidziso iyi itsva yamunotaura ndeyei? Nokuti munotivigira zvinoshamisa munzeve dzedu. Saka tinoda kuziva kuti zvinhu izvi zvinoreveiko? Zvino vanhu veAteni vose nevatorwa vaigarako vakanga vasina chimwezve chavaifarira asi kutaura kana kunzwa chinhu chitsva. Maridzo yaPauro paAreopago. Zvino Pauro amire pakati peAreopago wakati, imi varume vaAteni, pazvinhu zvose ndinoona kuti munonamata zvikuru, nekuti ndakati ndichifamba ndichicherechedza zvamunonamata ndakawanawo aritare yakanyorwa kuti kuna Mwari asingazikanwi. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. Mwari wakasika nyika nezvinhu zvose zviri mairi, iye Ishe wedenga napasi. Haagari mutemberi dzakavakwa namaoko. Haashandirwi namaoko avanhu kwete. Saanonzi ane chaanoshayiwa. Ndiye anotopa vanhu vose upenyu nekufema nezvinhu zvose. Wakaita marudzi ose avanhu achibva pamumwe chete kuti agare panyika yose ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo, kuti vatsvake Mwari zvimwe vamutsvangadzire vagomuwana kunyange asiri kure nomumwe nomumwe wedu. Nokuti maari ndimo matinorarama nokufamba maari nokuva nechimiro chedu maari, sezvakarevawo vamwe vanyori vekwenyu vachiti, nokuti tiri rudzi rwakewo. Saka zvatiri rudzi rwaMwari, hatifaniri kufunga kuti umwari wakafanana nendarama kana sirivha kana ibwe zvakavezwa noumhizha kana nokuchenjera kwomunhu. Naizvozvo dziya nguva dzokusaziva Mwari wakaregera hake kudzirangarira, asi nguva ino anoparidzira vanhu vose kwose kwose kuti vapinduke, nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nekururama nomurume waakagadza akasimbisa shoko iri kuna vose pakumumutsa kuvakafa kwaakaita. Zvino vachinzwa zvokumuka kwavakafa, vamwe vakaseka asi vamwe vakati, tichazokunzwa izve pamusoro peizvozvi. Naizvozvo Pauro wakabuda pakati pavo akaenda, asi vamwe varume vakakumbana naye vakatenda. Pana ivava paiti Dionisio waiva weAreopago nomukadzi wainzi Damari navamwe pamwe chete naivava. Mabasa avapostori, chitsauko chegumi netsere. Pauro muKorinte. Shure kwaizvozvo Pauro wakabva Ateni akasvika Korinde. Akawana mumwe muJudha wainzi Akwira worudzi rwavePonto achangobva Ataria, wakanga ana Prisira mukadzi wake, nokuti Claudio wakanga arayira kuti vaJudha vose vabve Roma. Pauro akaenda kwavari. Zvino zvaaibata basa seravowo vakagara navo achibata basa, nekuti basa ravo raiva rokuita matende. Akataurirana navo sabata rimwe nerimwe musinagogo, akaedza kupwisa vaJudha navaGiriki. Kuzoti vana Sairasi naTimoti vasvika vachibva Makedonia, Pauro wakabatwa neshoko achipupurira vaJudha kwazvo kuti Jesu ndiye Kristu. Zvino vakati vachitambudzana naye nokumutuka, wakazuza hanzu dzake akati kwavari, ropa renyu ngarive pamusoro penyu, ndakachena ini, kubva zvino ndichaenda kuvahedheni. Akabvapo akandopinda mumba momumwe munhu wainzi Titosi Justo, waina matamwari. Imba yake yaiva pedyo nesinagoge. Zvino Crispo mukuru wesinagoge wakatenda kuna Ishe neveimba yake yose. Uye vanhu vazhinji veKorinde vakanzwa, vakatenda vakabva vabhabhatidzwa. Zvino Ishe wakati kuna Pauro muchiratidzo usiku, usatya hako, asi taura, usanyarara bodo, nokuti ini ndinewe. Hapana munhu angakumukire akakuitira zvakaipa, nokuti ndina vanhu vazhinji muguta rino. Zvino wakagarapo gore rimwe nemwedzi mitanhatu achidzidzisa shoko raMwari pakati pavo. Gario naPauro. Kuzoti Gario ava Ishe weAkaya, vaJudha vakamukira Pauro nomwoyo mumwe vakauya naye pachigaro chokutonga vachiti, munhu uyu anogombedzera vanhu kuti vanamate Mwari nenzira isingabvumirwi nemurayiro. Zvino Pauro oda kuti achishama muromo, Gario ndokubva oti kuvaJudha, imi vaJudha, dai mhosva iyi yanga iri yokutadza kana yokuita chinhu chakaipa zvikuru, pangadai paine shoko rokuti nditeerere zvamunoreva. Asi zvadziri naro pamusoro peshoko namazita nomurayiro wenyu, zvionerei henyu imi pachenyu. Ini handidi kuva mutongi wezvinhu zvakadai. Ndokubva avadzinga pachigaro chokutonga. Zvino vose vakabata Sestoni mukuru wesinagoge vakamurova pamberi pechigaro chokutonga, asi Gario haana kuva nehanya nechinhu chimwe chete chaizvozvo. Pauro anodzokera Siria. Kuzoti Pauro ambogarapo mazuva mazhinji, wakazoonekana nehama, akabvapo akaenda Siria nechikepe ana Prisira naAkwira. Agera musoro wake muKenkria, nokuti wakange ane mhiko yaakapika. Vakasvika Efeso, akavasiyapo, asi iye pachake wakapinda musinagoge akataurirana navaJudha. Kuzoti vakumbira kuti ambogara pavari nguva refu wakaramba, asi wakaonekana navo achiti, ndichazodzokerazve kwamuri kana Mwari achida. Akabva paEfeso nechikepe. Wakati asvika Kesaria, wakakwira kundokwazisa chechi ndokuburuka Antioki. Wakati agarapo nguva, akabva akagura nomunyika yavaGaratia, Tevere neFirigia, achizvitevedzanisa achisimbisa vadzidzi vose. Aporo muEfeso. Zvino mumwe muJudha wainzi Aporo waiva muAlexandria rudzi rwake, murume wakanga akadzidza kwazvo aine simba pamagwaro, wakasvika Efeso. Munhu uyu wakanga adzidziswa nzira yaShe, akava nemwoyo unopisa achitaura nekunatsodzidzisa zvaJesu, achingoziva zvorubhapatidzo rwaJohani bedzi. Zvino iye wakatanga kutaura mumasinagoge asingatye. kuzoti vana Priscilla na Aquila vamunzwa vakamutora vakanatsomududzira nzira yaMwari. Zvino wakati achida kuambukira Akaya, hama dzakamukurudzira dzikanyorera vadzidziko kuti vamugamuchire. Kuzoti asvikako wakabatsira kwazvo nenyasha vaya vaitenda, nokuti wakapwisa vaJudha nesimba pamberi pavanhu achivaratidza namagwaro kuti Jesu ndiye Kristu. Mabasa avapostori, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Vadzidzi vaJohane mubhabhatidzi muEfeso. Zvino kwakati Aporo ari Korinte, Pauro wakagura nomunyika dzokumusoro akasvika Efeso, akawana vamwe vadzidzi akati kwavari, ko, makagamuchira Mweya Mutsvene musi wamakatenda here? Vakati kwaari, kwete hatina, kutongonzwa kuti kuno Mweya Mutsvene. Akati, ko, makagobhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko? Vakati, norubhabhatidzo rwaJohane. Zvino Pauro akati, Johane wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwekupinduka, achiudza vanhu kuti vatende kuna iye waizouya shure kwake kubvira iye Jesu. Kuzoti vanzwa izvozvo, vakabva vabhabhatidzwa muzita rashe Jesu. Zvino Pauro wakati aisa maoko ake pamusoro pavo, Mweya Mutsvene ukauya pamusoro pavo, vakataura nendimi vakaprofita. Ivavo vose vaiva varume vanenge gumi navaviri. Pauro muEfeso. Zvino waipinda musinagoge achitaura asingatyi kwemwedzi mitatu, achiita nyaya navo, achivapwisa nezvoushe hwaMwari. Asi vamwe vakati, vachiomesa mwoyo yavo, vasingateereri, vachizvidza nzira iyoyo pamberi pavazhinji, wakavasiya akasarudza vadzidzi, akataurirana navo zuva rimwe nerimwe muchikoro chaTiranosi. Izvi zvakaitwa makore maviri, vanhu vose vaigara muEzhia ndokunzwa shoko rashe, vaJudha navaGirikiwo. NaMwariwo wakaita masimba anoshamisa namaoko aPauro, zvokuti kunyange micheka nehanzu zvaibva pamiri wake zvikange zvaiswa pavarwere, zvirwere zvaibva kwavari, uye mweya yakaipa yaibuda. Zvino vamwe vaJudhawo vaigarofamba pose pose vari vauki vakaedza kureva zita rashe Jesu pamusoro pavanhu vaiva nemweya yakaipa vachiti, ndinokupikirai naJesu anoparidzwa naPauro. Vaiita izvozvi vaiva vanakomana vanomwe vomumwe muJudha wainzi Skeva, waiva muprista mukuru. Mweya wakaipa ukapindura ukati kwavari, Jesu ndinomuziva naPauro ndinomuziva, asi imi ndimi vanaaniko? Zvino munhu uya waiva nomweya wakaipa akavakwakukira ndokuvakunda vose vari vaviri, akavakurira, vakabva vatiza mumba imomo vasisina hanzu vakuvadzwa. Izvi zvakazozikanwa navanhu vose vaigara Efeso. VaJudha navaGiriki vakabatwa nokutya vose, zita rashe Jesu rikakudzwa. Zvino vazhinji kuna vaya vakanga vatenda vakauya vakazvireurura nokurondedzera zvamabasa avo. Vamwezve kuna vaya vaiita zvounganga vakaunganidza mabhuku avo vakaapisa pamberi pavanhu vose. Vakaverenga mutengo wavo vakaona kuti waiva wamasirivha ane zviuru zvina namakumi mashanu. Nenzira iyi shoko rashe rakakura nesimba rikakunda. Zvino kuzoti izvi zvapera, Pauro wakafunga mumwoyo make kuenda Jerusarema, achigura nemumakedhonia neAkaya achiti, kana ndambogara ikoko ndinofanirawo kundoona Roma. Zvino wakatuma vaya vaviri vaimushandira, vana Timotia naErasto, kuti vaende Makedhonia, iye pachake akambogara chinguva muEzhia. Bope rakamutswa naDemetrio muEfeso. Zvino nenguva iyoyo kwakamuka bope guru pamusoro penzira iyoyo, nokuti mumwe munhu wainzi Demetrio mupfuri wesirivha waiita zvitembere zvaDiana zvesirivha, waifumisa zvikuru mizhadzopo. Akaunganidza vanhu ivava pamwe chete navashandi vamabasa akadai akati, varume, munoziva kuti tinowana fuma yedu nebasa iroriri. Zvino munoona uye munonzwa kuti Pauro uyu wakanyengedzera vanhu vazhinji nokuvatsausa kusati kuri kuti ndeveEfeso voga, asi kutoda kupedza Asia yose achiti vamwari vakaumbwa namaoko havazi vamwari kwete. Zvino haizi njodzi yoga yekuti basa redu iri richazvidzwa, asi kuti tembere yaDiana mwarikadzi mukuru ichanzi achizi chinhu, naiyewo pachake anonamatwa neEzhia yose uye nenyika yose, achatorerwa ukuru hwake. Kuzoti vanzwa izvozvi vakafa neshungu kwazvo, vakadanidzira vachiti, Diana wavaefeso mukuru, guta rikakanganiswa kwazvo, vakamhanyira nomwoyo mumwe chete kunzvimbo yaitambirwa. Vakabata Gayo naAristako, varume veMakedonia vaiperekedza Pauro. Zvino Pauro wakada kupinda mukati mavanhu, vadzidzi vakasamutendera. Navamwe vakuru veEzhia vaiva shamwari dzake vakatuma shoko kwaari vachimunyengetera kuti aregopinda muya maitambirwa. Zvino vamwe vakadanidzira vachireva chichi, vamwe zvechichi, nokuti ungano yakanga yanyonganiswa, vazhinji vasingazivi chavaunganira. Zvino vakabudisa Alexandro mukati mavanhu vazhinji, vaJudha vachimusundudzira mberi. Zvino Alexandro akaninira neruoko achida kuzvidavirira pamberi pavanhu, kuzoti vaona kuti iye muJudha, kwakabuda izwi rimwe chete mukati mavanhu vose. Vakadanidzira nguva dzakaita sembiri vachiti, Diana wavaEfeso mukuru. Zvino munyori weguta wakanyaradza vanhu akati, varume veEfeso, kuna aniko munhu asingazive kuti guta ravaEfeso ndiye muchengeti wetemberi yaDiana mukuru nowechiya chifananidzo chakawira pasi chichibva kudenga? Saka zvinhu izvi zvazvisina angazvirambe, maifanira kunyarara zvenyu musingaiti chinhu nekusarangarira kwazvo, nokuti mauya navanhu ava asi havasati vari mbavha dzetemberi kana vanhu vanoshona mwarikadzi wedu kwete. Saka kudai Demetrio nemhizha dzaanadzo vane mhosva nomunhu, mazuva okutonga mhosva aripo uye navatongi varipo wani, ngavamangarirane havo. Asi kana pane chimwezve chamunotsvaka chakadai chingatongwa muungano inozikanwa nemutemo, nekuti tatova munjodzi yokupiwa mhosva yokupesanisa vanhu pamusoro pezvanhasi, zvekusisina chikonzero chatingagone kureva pamusoro pebope irori. Kuzoti areva izvozvi, wakaendisa ungano. Mabasa avapostori, chitsauko chemakumi maviri. Pauro anoendazve kunyika yeMakedonia neyeGirisi achizosvika paTroazi. Kuzoti bope riya rapera, Pauro wakadana vadzidzi akavarayira, ndokuonekana navo akabva ndokuenda Makedonia. Zvino wakagura nemunyika idzodzo, akarayira vatendi namashoko mazhinji ndokuzosvika kunyika yavaGiriki. Wakagara kwemwedzi mitatu, vaJudha vakamuitira ndanga oda kuenda Siria nechikepe, akati regai ndichidzokera kwakare neMakedonia. Akaperekezwa naSopatro weBeria mwana waPiro, navana Aristako naSekundo veTesoranika, naGayo weDebe, naTimotia, uye vana Tikiko naTrofimo veEzhia. Ivava vakafanotungamira vakatimirira muTroasi. Isu tikabva Firipi nechikepe, mazuva ezvingwa zvisina mbuviro apera, tikasvika kwavari muTroasi namazuva mashanu, ndokugaramo mazuva manomwe. Yutiko. Zvino nezuva rokutanga revhiki takaungana kuti timedure chingwa. Pauro akataurirana navo achida kuzofuma oenda mangwana. Akaramba achiparidza shoko kusvikira pakati pousiku. Kwakange kune mwenje mizhinji muimba yapamusoro matakanga taungana. Zvino pawindo pakanga pageri rimwe jaya rainzi Yutiko, rikabatwa nehope kwazvo. Zvino Pauro wakati achingoramba achiparidza, iye akabatwa nehope akawira pasi achibva paimba yechitatu yapamusoro akandonongwa afa. Ipapo Pauro wakaburuka akazviwisira pamusoro pake akamufungatira akati, musaita mheremhere nokuti mweya wake uchimo maari. Zvino wakakwirazve akamedura chingwa akadya akataura navo nguva refu kusvikira kwaedza ndokuzoenda. Vakauya nemukomana ari mupenyu vakanyaradzwa kwazvo. Rwendo rwokuenda Mireto. Asi isu takatungamira kuchikepe tikaenda Aso, tichiti tigokwidza Pauro ipapo, nokuti ndizvo zvaakanga agadzira achiti ini ndofamba zvangu netsoka. Kuzoti asangana nesu paAso, takamukwidza muchikepe tikandosvika Mitirene. Tichibva ipapo nechikepe takafuma tichisvika pakatarisana neKio, fume mangwanazve tikapfuura napaSamo. Zuva rakazotevera tikasvika Mireto, nekuti Pauro wakanga ati ndichapfuura Efeso nechikepe kuti ndigorega kunonoka Ezia, nokuti wakanga achikurumidza kuti kana zvabvira azova Jerusarema pazuva rePentecosta. Pauro anoonekana navakuru veEfeso paMireto. Zvino ari paMireto, wakatuma munhu Efeso kundodana vakuru vechechi kuzoti vasvika kwaari. Wakati kwaari, imi munoziva mugariro wangu pakati penyu nguva dzose, kubva pazuva randakatanga kusvika muEzia, ndichishandira Ishe nekuzvininipisa kwose nemisodzi uye namatambudziko akandiwira achibva mundanga dzavaJudha, kuti handina kurega kukuparidzirai zvingakubatsirei. Ndikakudzidzisai pachena napadzimba dzose, ndichipupura kwazvo kuvaJudha nokuvaGiriki zvokupindukira kuna Mwari nokutenda kuna Ishe wedu Jesu. Zvino onai, ndiri kuenda Jerusarema ndakasungwa nomweya, ndisingazivi zvichandiwira ikoko. Asi koga kuti Mweya Mutsvene unondipupurira kwazvo muguta rimwe nerimwe kuti ndakamirirwa nokusungwa namatambudziko. Asi handirangarira upenyu hwangu, ndichiti hunokosha kwandiri kuti ndigopedza rwendo rwangu nebasa randakapiwa naShe Jesu rokupupura kwazvo vhangeri yenyasha dzaMwari. Zvino onai, ndinoziva kuti imi mose vandakafamba pakati penyu ndichiparidza ushe hwaMwari hamuchazooni chiso changu. Naizvozvo ndinokupupurirai pazuva ranhasi kuti ndakachena paropa ravanhu vose, nokuti handina kurega kukuparidzirai kufunga kwaMwari kwose. Muzvichenjerere imi neboka rose ramakaitwa vatariri varo nomweya mutsvene, kuti mufudze chechi yaMwari yaakatenga neropa rake. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapumi anoparadza achapinda pakati penyu asingazoregi boka bodo, uye kuchamuka varume vanobva mukati menyu chaimo vachataura zviro zvisina kururama kuti vatsause vadzidzi kuti vagovatevera ivo. Saka svinurai murangarire kuti kwamakore matatu handina kurega kurayira mumwe nemumwe nemisodzi usiku namasikati. Zvino ndinokukumikidzai kuna Ishe nokushoko renyasha dzake, iye ane simba rokukuvakai nokukupai nhaka pakati pavaya vose vakaitwa vatsvene. Hakuna munhu wandakachochora sirivha kana ndarama kana hanzu yake. Munotoziva henyu pachenyu kuti maoko awa akashandira kushayiwa kwangu nokwavanhu vandaiva navo. Pazvinhu zvose ndakakuratidzai kuti kana munhu achishanda kudai anofanira kubatsira vaya vasina simba nokurangarira mashoko aShe Jesu aakareva pachake achiti kupa kunofadza kukunda kugamuchira. Kuzoti ataura izvozvo vakafugama akanamata navo vose. Vose vakachema kwazvo vakawira pamutsipa waPauro vakaonekana naye nokumusveta vane shungu kwazvo neshoko raakanga ataura rekuti havachazoonizve chiso chake. Ipapo vakamuperekedza kuchikepe. Mabasa avapostori chitsauko makumi maviri nechimwe. Kubva Mireto kuenda Tire. Zvino kuzoti taparadzana navo takabvapo nechikepe tikafamba takangoti tasa tikandosvika Kose, fume mangwana tikasvika Rode. Tichidzobvapo takasvika Patara. Kuzoti tawana chikepe chaiyambukira Finisia takachikwira tikaenda nacho. Takabva taona Cyprus tikaisiya kuruboshwe tikaenda Siria. ndokundosvika Tire, nekuti chikepe chaifanira kututunura mutoro ipapo. Kuzoti tawana vadzidzi ipapo, takagara pamazuva manomwe. Ivava vakaudza Pauro nomweya kuti areke kukwira Jerusarema. Zvino takati tazoita mazuva tiripo, takabva taenda, vakatiperekedza vose namadzimai navana, vakatiperekedza kusvikira tabuda muguta. Tikafugama pamahombekombe tikanamata. Tikaonekana isu tikakwira muchikepe, iwo vakadzokera kumusha. Rwendo rwokuenda Kesaria. Zvino kuzoti tapedza rwendo tichibva Tire, takasvika Toremai. Tikakwazisa hama ndokuswera navo zuva rimwe chete. Fume mangwana tikabvapo. Tikasvika Kesaria, tikapinda mumba maFiripi muvhangeri waiva mumwe wavaya vanomwe, tikagara naye. Iye waiva navanasikana vana mhandara dzaiprofita. Kuzoti zvino tagarapo mazuva mazhinji, mumwe muprofita wainzi Akabho wakauyapo achibva Judhea. Akauya kwatiri akatora bhande raPauro akazvisunga makumbo namaoko naro akati, Mweya Mutsvene anotaura kudai achiti, vaJudha veJerusarema vachandosunga murume uyu mwene webhande iri sezvizvi vagomukumikidza kumaoko avahedheni. Zvino tichinzwa izvozvo isu navamwe vaivepo, takamunyengetera kuti arege kukwira Jerusarema. Ipapo Pauro akapindura akati, munoiteiko zvamunochema muchiputsa mwoyo wangu? Nokuti ini handina kuzvigadzirira kundosungwa bedzi, asi kunyangwe kundofira zita rashe Jesu Jerusarema. Zvino kuzoti aramba kunzwa, takabva tanyarara tikati, kuda kwashe ngakuitwe. Pauro anoenda Jerusarema. Mazuva iwayo akati apera, takarongedza tikakwira Jerusarema. Vamwe vadzidzi veKesaria vakaendawo nesu. Vakandotisvitsa pano mumwe munhu wainzi Munasoni weCyprus, waiva mudzidzi wakare wataindogara naye. Zvino tichisvika Jerusarema, hama dzakatigamuchira nerufaro. Kutaurirana kwaPauro navaKristo vokuvaJudha. Fume mangwana Pauro wakaenda pamwe chete nesu kumba kwaJakubhosi. Navakuru vakanga varipo vose, akavakwazisa ndokuvarondedzera achiita chimwe chimwe zvinhu zvakaita Mwari muvahedheni nebasa rake. Zvino vachinzwa izvozvo vakarumbidza Mwari vakati kwaari, hama, unoona kuti kuna vaJudha vane zviuru zvamazana vakaenda, asi vose vanoshingairira murayiro. Zvino vakatoudzwa kuti iwe unodzidzisa vaJudha vose vari pakati pavahedheni kuti varege kutevera zvaMozisi, uchiti varege kudzingisa vana vavo kana kufamba netsika dzomurayiro. Zvino todiniko? Zviro kwazvo vachanzwa kuti wauya. Saka ita zvizvi zvatinokuudza, tina varume vana vakazvipikira. Uvatore ugozvinatsa pamwe chete navo, ugovaripira mari yokuti vagogerwa misoro yavo. Zvino vose vachaziva kuti mashoko avakanzwa pamusoro pako haazi echokwadi bodo, asi kuti iwewo pachako unofamba zvakanaka uchichengeta mirayiro. Asi kana vari vahedheni vakatenda, takavanyorera tichiti ngavazvidzore pane zvakabayirwa zvifananidzo neropa nezvakadzipwa noupombwe. Ipapo Pauro wakatora varume vaya akazvinatsa pamwe chete navo nezuva rakatevera. Akapinda mutembere kundoreva zvokuzadzisika kwamazuva okunatswa kwazvo panguva ichabayirwa mumwe nomumwe chibayiro chake. Kuzoti mazuva manomwe oda kupera, vaJudha veAsia vakamuona ari mutemberi. Vakamutsa vanhu vazhinji vakamubata. Vakadanidzira vachiti, "Hevoi varume veIsraeri, batsirai! Munhu uyu ndiye uya anodzidzisa vanhu kose kose zvinhu zvinosiyana navanhu uye nomurayiro nenzvimbo ino. Uyezve wakauya navaGiriki mutemberi akasvibisa nzvimbo ino tsvene, nekuti vakanga vaona Trofimo wokuEfeso anaye muguta vakati zvimwe Pauro wapinda naye mutemberi." Ipapo guta rose rakanyonganiswa, vanhu vakamhanyira pamwe chete. vakabata Pauro vakamukwevera kunze kwetemberi. Misuo ikapfigwa pakarepo. Zvino vakati vachida kumuuraya, shoko rikakwira kumukuru wechuru kuti Jerusarema rose ranyonganiswa. Iye akatora varwi pakarepo navakuru vezana akamhanyirako kwavari. Zvino iwo vachiona mukuru wechuru navarwi vakabva vorega kurova Pauro. Zvino mukuru wechuru akasvika pedyo akamubata akati, ngaasungwe namaketani maviri. Akabvunza kuti ndianiko iyeyu uye kuti chaaita ndecheiko. Zvino mukati mevanhu vazhinji vamwe vakadanidzira chichi, vamwe zvechichi. Zvino iye zvaakanga asingagoni kuziva kuti chinhu chechokwadi ndechipi nemhosva yebopoto, wakabva oreva kuti aiswe kuimba yavarwi. Kuzoti Pauro osvika pazvikwiriso, wakaita zvokutakurwa navarwi nemhosva yesimba ravanhu vazhinji. Nokuti vanhu vazhinji vakatevera vachidanidzira vachiti, bvisai munhu uyu. Zvino kuzoti Pauro oda kupinzwa muimba yavarwi, wakati kumukuru wechiuru, ndingatenderwe kutaura nemi rimwe shoko here? Iye akati, unoziva chikiriki here? Ko, hauzi uya muIjipiti wakambonyonganisa vanhu pamazuva akapera ava here? Akaenda kurenje navaurai vane zviuru zvina. Ipapo Pauro akati, ini ndiri muJudha weTariso muKirikia, munhu weguta rakakurumbira. Ndinokukumbirai kuti mutitendere kuti nditaure navanhu. Kuzoti zvino amutendera, Pauro wakamira pazvikwiriso akaninira vanhu neruoko rwake. Zvino vakati vanyarara kwazvo, akataura nerurimi rwechiHebheru akati, mabasa avapostori chitsauko makumi maviri nezviviri. Pauro anozvidavirira pamberi pavaJudha. Varume hama namadzibaba, inzwai kuzvidavirira kwangu zvino pamberi penyu. Zvino vachinzwa kuti wotaura navo nerurimi rwechiHebheru, vakanyanya kunyarara. Iye akati, ini ndiri muJudha, ndakaberekerwa muTariso munyika yeKirikia, asi ndakarerwa muguta rino pamakumbo aGamarieri. Ndikadzidziswa ndichitevedzera kwazvo kwazvo murayiro wamadzibaba, ndikava munhu anoshingairira Mwari sezvamakaita imi mose nhasi. Ndikatambudza venzira iyi kusvikira pakuvauraya, ndichisunga varume navakadzi nokuvaisa mujeri. Mupristi mukuru sezvaangandipupurirawo namakurukota ose, ndikapiwawo tsamba navo dzokuenda nadzo kuhama. Ndikaenda Damasco kuti ndiuye Jerusarema navaya vaiva ikokoo, vakasungwa kuti vagorangwa. Zvino ndakati ndichifamba ndosvika pedyo neDamasco, painge sapamasikati makuru, ndakakaruka ndopenyerwa nechiedza chikuru kumativi ose chichibva kudenga. Ndikawira pasi ndokunzwa izwi richiti kwandiri, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Ndikapindura ndikati, ko ndimi aniko Ishe? Akati kwandiri, ndini Jesu weNazareta waunotambudza. Zvino vaya vandaiva navo vakaona chiedza, asi havana kuzonzwa izwi rowakataura neni. Ndikati, ndodiniko Ishe? Ishe wakati kwandiri, muka uende Damasco, ikoko uchandoudzwa zvose zvawakagadzirirwa kuti uzviite. Zvino zvandakanga ndisingagoni kuona nemhosva yokupenya kwechiedza chiya, ndakasesedzwa neruoko navaya vandaiva navo ndokusvika Damasco. Zvino mumwe murume wainzi Ananiasi, munhu wainamata Mwari sezvinoreva murayiro, waipupurirwa zvakanaka navaJudha vose vaigarako, akauya kwandiri ndokumira pandira akati, Sauro hama, chiona. Nenguva iyoyo ndikamuona. Iye akati, Mwari wamadzibaba edu wakakugadzirira iwe kuti uzive kuda kwake nokumuona iye wakarurama nokunzwa izwi rinobuda mumuromo make, nokuti iwe uchava chapupu chake kuvanhu vose chezvinhu zvawakaona nezvawakanzwa. Ko zvino uchagononokereiko? Chisumuka ubhabhatidzwe, usukwe zvitadzo zvako uchidana zita rake. Zvino ndakazoti ndadzokera Jerusarema, ndikaita zvokubatwa mweya ndichinamata mutemberi, ndikamuona achiti kwandiri, kurumidza ubve Jerusarema zvino zvino, nokuti havangatendi kupupura kwako pamusoro pangu. ini ndikati, Ishe, vanotoziva zvavo kuti ndini ndaisa mujeri vaya vaitenda kwamuri nokuvarova mumasinagoge. Uye musi wakadururwa ropa raStefano chapupu chenyu, neniwo ndakange ndimirepo ndichizvifarira ndikatarira hanzu dzavaimuuraya. Ipapo akati kwandiri, chienda, ndinozokutuma kure kuvahedheni. Vakamuteerera kusvikira pashoko iroro, ndokubva vadanidzira vachiti, munhu wakadai ngaabviswe panyika, nokuti haafaniri kurarama. Vakadanidzira, vakarasira hanzu dzavo pasi, vachikushira mavhu mudenga. Mukuru wechiuru akati, ngaaiswe mumba mavarwi, achiti agonyatsobvunzisiswa, achiita zvokurohwa kwazvo, kuti agoziva mhosva yavakanga vamupopoterera kudaro. Zvino kuzoti vakakata Pauro namakashu kuti vamurove, akati kumukuru wezana wakanga amirepo, ko, munotenderwa kurova munhu wemuRoma asina kutongwa here? Zvino mukuru wezana achizvinzwa wakandoudza mukuru wechiuru akati, ko, mangamoda kuiteiko nokuti munhu uyu muRoma? Mukuru wechiuru akauya akati kwaari, ndiudze, uri muRoma here? Akati, hongu. Mukuru wechiuru akati, ini ndakawana simba iri rokuva muRoma nemari zhinji. Pauro akati, asi ini ndakaberekwa ndiri muRoma. Zvino vaya vakanga voda kumubvunzisisa vakabva paari pakarepo. Nomukuru wechiuru wakatyawo achiona kuti muRoma, uye nokuti wakanga amusunga. Pauro pamberi pamakurukota. Zvino kuzoti ava mangwana, achida kuziva kwazvo kuti vaJudha vakamupomera mhosva yei, vakamusunungura, akati vaprista vakuru namakorokota ose ngavaungane, akauya naPauro ndokumuisa pamberi pavo. Mabasa avapostori chitsauko makumi maviri nenhatu. Zvino Pauro wakatarisisa kumakorokota akati, varume hama, ini ndakafamba pamberi pamwari nehana yakanaka kwazvo kusvikira zuva ranhasi. Ananiasi mupristi mukuru akarayira vakanga vamire paari kuti vamurove muromo. Ipapo Pauro akati kwaari, Mwari achakurova iwe chidziro chakadzudzurwa nesuko. Heya, ugerepo kuti unditonge nemurayiro, zvino woti ndirohwe uchidarika murayiro. Zvino vaya vakanga vamirepo vakati, gara unotuka muprista mukuru waMwari. Pauro akati, hama dzangu, ndanga ndisingazivi kuti ndiye muprista mukuru, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, usataura zvakaipa pamusoro pomubati wavanhu vako. Zvino Pauro wakaziva kuti vamwe vasadhusi, vamwe vafarisi, akadanidzira umakorokota akati, varume hama, ini ndiri mufarisi, mwanakomana wavafarisi, ndinotongwa pamusoro petariro nokumuka kwavakafa. Kuzoti areva izvozvo kwakamuka naro pavafarisi navasadhusi ungano ikabva yaita mapoka maviri, nokuti vasadhusi vaiti hapana kumuka kwavakafa, hapana mutumwa, kunyangwe mweya, asi vafarisi vaitenda izvozvo zvose. Zvino kwakava nebope guru, vamwe vanyori veboka ravafarisi vakasimuka vakaita naro vakati, isu hationi chinhu chakaipa kumunhu uyu, zvimwe mweya kana mutumwa haungadaro wataura naye here? Kuzoti naro yakura mukuru wechiuru wakazeza kuti Pauro angabvamburwe-bvamburwe navo. Akarayira varwi kuti vaburuke vandomubvuta pakati pavo vagoenda naye kumba kwavarwi. Zvino usiku hwakazotevera, Ishe wakamira paari akati, tsunga mwoyo, nokuti sezvo wakandipupura nesimba muJerusarema, saizvozvo unofanirawo kundondipupura Roma. Vamwe vaJudha vanoita ndanga yokuuraya Pauro. Zvino kuzoti kwaedza, vaJudha vakaita rangano vakazvipikira vachiti, hatimbodyi kana kunwa kudzamara tauraya Pauro. Vanhu vakanga vaita ndanga iyi vaidarika makumi mana. Vakaenda kuvaprista vakuru navakuru vakati, isu tazvipikira nokupika kukuru kuti hatingadyi chinhu kudzamara tazouraya Pauro. Saka zvino imi namakurukota udzai mukuru wechuru kuti auye naye kwamuri. Muchiita mwene semunoda kunatsobvunzisisa mhosva yake. Zvino isu takazvigadzirira kuti timuuraye asati ambosvika pedyo. Zvino mwanakomana wehanzvadzi yaPauro wakanzwa zvokuvandira uku akaenda akandopinda mumba mavarwi akaudza Pauro. Ipapo Pauro ndokudana mumwe wavakuru vezana akati, isa jaya iri kumukuru wechiuru nekuti ane zvaanoda kumutaurira. Saka wakamutora akaenda naye kumukuru wechiuru akati, Pauro musungwa uya wandidana akakumbira kuti ndiuye nejaya iri kwamuri nokuti ane shoko raanoda kukuudzai. Mukuru wechiuru akamubata ruoko rwake akaenda naye vari voga akamubvunza vari voga akati, shoko raunaro raunoda kundiudza ndereiko? Iye akati, vajudha vakatenderana kukumbira kwamuri kuti muuye naPauro kumakorokota mangwana vachiita mwene sevanoda kunatsobvunzisisa mhosva yake. Asi musatenda zvavanoreva nokuti kuna varume vavo vanodarika makumi mana vakamuvandira. Ivava vakazvipikira kusadya nekusanwa kudzamara vazomuuraya. Zvino vakatozvigadzirira vachimirira tendero inobva kwamuri. Zvino mukuru wechiuru wakati jaya riende haro akamurayira achiti, usaudza munhu kuti wandiudza izvozvi. Pauro anotumirwa Kesaria. Zvino wakadana vakuru vezana vaviri akati, gadzirai varwi vana mazana maviri navanotasva mabhiza vana makumi manomwe navana mapfumo vana mazana maviri vaende Kesaria nenguva yechitatu yousiku. Mutsvake zvipfuwo kuti vatasvise Pauro vagomusvitsa zvakanaka pana Ishe Firikisi. Akanyora tsamba yaiti, Claudio Risia, kuna Firikisi Ishe wakakurumbira kwazvo kwaziwai. Munhu uyu wakabatwa navaJudha paduku duku akanga aurawa navo. Ndikasvika kwavari ndikamununura ndanzwa kuti muRoma. Zvino ndakati ndichida kuziva mhosva yavakamumhangarira ndikaenda naye kumakorokota avo. Ndikaona kuti vakamumhangarira pamusoro pamashoko omurayiro wavo asi asina mhosva ingafanire kuti munhu aurawe kana kusungwa. Kuzoti ndaudzwa kuti munhu uyu vakamuitira ndanga, ndakabva ndamutumira kwamuri pakarepo. Ndikarayira vaya vanomumhangarira kuti vandotaura pamberi penyu mhosva yake. Zvino varwi vakatora Pauro sezvavakarayirwa vakamuisa Antipatris usiku. Fumwe mangwana vakarega vatasvi vamabhiza vachienda naye. Ivo ndokudzokera kuimba yavarwi. Kuzoti vaya vasvika Kesaria vakapa Ishe tsamba nokuisawo Pauro pamberi pake. Wakati airava akabvunza kuti ndowenyika ipi? Kuzoti anzwa kuti ndowekirikiya akati, ndichazonatsonzwa zvamashoko ako kana vanokumhangarira vasvikawo. Akati ngaachengetwe mumba maHerode. Mabasa avapostori chitsauko makumi maviri neina. Pauro anozvidavirira pamberi paFirikisi. Kuzoti kwapera mazuva mashanu, Ananiasi mupristi mukuru wakauya ana vamwe vakuru nomumwe murevereri wainzi Teturo. Vakamhangarira Pauro kuna Ishe. Zvino vakati adanwa, Teturo ndokuvamba kumupomera mhosva achiti, zvatinowana rugare rukuru nokuda kwenyu imi Firikisi makakurumbira kwazvo. Uye zverudzi urwu zvarunovigirwa kunatsiridzwa kwenyika nokuda kwekushanda kwenyu kwakanaka. Tinozvigamuchira zvose uye kose kose nokuvonga kukuru. Asi kuti ndirege kukunonotsai, ndinokumbirai kwazvo kwamuri nomutsa wenyu kuti munzwe zvatinoreva tichingofupisa hedu. Nekuti takaona kuti murume uyu wakaipa kwazvo, unomutsa bope pavajudha vose munyika yose, ari mutungamiriri weboka ravaNazareni. Iye wakaedzawo kusvibisa temberi tikamubata tichida kumutonga nemurayiro wedu. Asi Risiasi mukuru wechiuru ndokuuya akamubvisa mumaoko edu nesimba guru. Akarayira vaya vanomumhangarira kuti vauye pamberi penyu. Kana mukamubvunzisisa mumene, muchagona kuziva pamusoro pezvinhu zvose izvi zvatamumhangarira. Ivo vaJudha vakabvumirawo shoko iri. Vakasimbisa kuti zvinhu izvi ndizvo. Zvino kuzoti Ishe aninira Pauro kuti ataure, wakapindura achiti, zvandinoziva kuti imi mava mutongi wavanhu ava makore mazhinji. Ndinozvidavirira norufaro. Nokuti mungazive kuti hakuzati kwapera mazuva 12 kubva pazuva randakakwira Jerusarema kundonamatako. Havana kundiwana ndichiita nharo mutemberi nomunhu, kana kumutsa bope musinagoge, kana muguta. Uye zvinhu zvavanondipomera zvino havangagoni kuzvisimbisa pamuri. Asi ndinotenda shoko iri pamuri rekuti ndinoshandira Mwari wamadzibaba edu nenzira yavanoti idzidziso yakatsauka, ndichitenda zvose zvemurayiro nezvakanyorwa muvaprofita. Ndine tariro kuna Mwari yavanotendawo pachavo kuti kuchava nokumuka kwavakafa, kwavakarurama navasakarurama. Saka nguva dzose ini ndinoedza kuti ndive nehana yakachena kuna Mwari nokuvanhuwo. Zvino kwakati kwapera makore mazhinji, ndakauya kuti ndizovigira rudzi rwangu zvipo uye kuzobayira zvibayiro. Ndizvo zvavakawana ndichiita mutemberi. Ndanatswa ndisina vanhu vazhinji vandaiva navo uye pasina bopoto, asi paiva navamwe vaJudha veAsia. Ndivo vaifanira kuva pano pamberi penyu kundipa mhosva kana vainge vane mhosva neni. Kana kuti ivava vari pano ngavareve havo pachavo chisakarurama chavakawana musi wandakamira pamberi pemakorokota. Asi shoko riya rimwe bedzi randakadanidzira ndimire pakati pavo rokuti ndinotongwa nhasi pamusoro pokumuka kwavakafa. Firikisi anoti mhosva yaPauro izotongwa pashure. Asi Firikisi zvaaiziva zvake zvenzira iyi wakati ngavambomira achiti, kana Risiasi mukuru wechiuru azouya, ndichazonyatsobvunzisisa mhosva yenyu. Akarayira mukuru wezana kuti Pauro achengetwe, akasununguka uye kuti varege kurambidza mumwe wokwake kumushandira. Kuzoti kwapera mamwe mazuva, Firikisi akasvika nomukadzi wake Drusira waiva muJudha, akadana Pauro akanzwa zvaaireva pamusoro pokutenda kuna Kristu Jesu. Zvino kwakati achitaura zvokururama nezvokuzvidzora nezvokutonga kunouya, Firikisi wakatya kwazvo akapindura akati, zvino chimboenda hako. Kana ndawana nguva yakanaka ndinozokudana. Uyezve wakafunga kuti zvimwe achapiwa mari naPauro, saka kazhinji wakasimudana achitaura naye. Asi makore 2 akati apera, Pokio Festo akapinda panzvimbo yaFirikisi. Zvino Firikisi achida kufadza vaJudha wakasiya Pauro akasungwa. Mabasa avapostori chitsauko 25. Pauro pamberi paFesto. Kuzoti Festo asvika kunyika iyoyo wakakwira Jerusarema achibva Kezaria kwapera mazuva 3. Zvino vaprisi vakuru navakuru vavaJudha vakamhangarira Pauro kwaari vakamunyengetera vachikumbira chinhu ichi pamusoro pake kuti amudane kuti auye Jerusarema vagomuvandira kuti vamuuraye panzira. Asi Festo wakapindura achiti, Pauro wakachengetwa Kesaria uye kuti iye pachake achabva oendako nekukurumidza. Saka wakati vaiva nesimba pakati penyu rokundozviita ngavaendewo neni. Kana pane chinhu chakaipa pamunhu uyu ngavandomumhangarira. Akagara pakati pavo mazuva asingadariki masere kana 10 ndokubva aenda Kesaria. Fume mangwana akagara pachigaro chokutonga akati ngavauye naPauro. Zvino kuzoti auya, vaJudha vakanga vabva Jerusarema vakamukomberedza vakamupomera mhosva zhinji dzakaipa dzavakanga vasingagoni kusimbisa kuti ichokwadi. Zvino Pauro akazvidairira achiti, handina kutadzira murayiro wavaJudha nyange temberi kana Kezari kwete. Zvino Festo achida kufadza vaJudha wakapindura Pauro akati, unoda here kukwira Jerusarema unotongwa kwao pamberi pangu pamsoro pezvinhu izvi. Ipapo Pauro akati, ndinomira pachigaro chekutonga chakezare ini. Pandinofanira kutongwa, handina kuitira vaJudha zvisakarurama, sezvamunoziva nemiwo zvakanaka. Zvino kana ndichinge ndakatadza, ndakaita chinhu chinofanirira rufu, handirambi kufa bodo. Asi kana pasina chinhu chechokwadi pazvinhu zvavanondipomera, hakuna munhu angandikumikidze kwavari achitsvaka kufadza vanhu. Ndinoti mhosva yangu ngaipfuudzwe kuna Kezari. Zvino Festo akataurirana namakorokota akabva ati, mhosva yako wati ipfuudzwe kuna Kezari. Kuna Kezari ndiko kwauchaenda. Agripa na Berenike. Kuzoti kwapera mamwe mazuva, mambo Agripa na Berenike vakasvika Kezaria kuzokwazisa Festo. Zvino vakati vagarapo mazuva mazhinji, Festo akaisa mhosva yaPauro kuna mambo achiti, kuno mumwe munhu wakasiyiwa pano naFirikisi akasungwa. Ndichiri Jerusarema, vapristi vakuru navakuru vavaJudha vakamumhangarira vakakumbira kuti ngaatongwe anzi aurawe. Ndikavapindura ndikati, haizi tsika yavaRoma yokukumikidza munhu kuti aurawe. Uya anomhangarirwa asati ambotarisana navanomumhangarira akapiwa nguva yekuzvidavirira pane chinhu chaanenge achimhangarirwa. Kuzoti zvino vaungana pano, handina kunonoka, asi ndakafumogara pachigaro chokutonga ndikati munhu uyu ngavachiuya naye. Zvino vamhangariri vake ndokusimuka, asi havana kuzomumhangarira vachireva zvinhu zvakaipa zvandaifungidzira kuti ndizvo zvavachareva. Asi vakaita naro naye nezvokupira kwavo uye nozvomumwe munhu anonzi Jesu wakafa achinzi naPauro mupenyu. Zvino ini zvandakanga ndisingazive mabvunziro andingaite zvinhu zvakadai, ndakamubvunza kana achida kuenda kuJerusarema kunotongwa ikoko pamusoro pezvinhu izvozvo. Asi kuzoti iye Pauro akumbira kuti achengetwe kuti azotongwa namambo mukuru, ndakati ngaachengetwe kusvikira ndazomutuma kuna Kezari. Ipapo Agripa akati kuna Festo, neni ndanga ndichidawo kumunzwa munhu uyu. Iye akati, mangwana muchamunzwa. Kuzoti ava mangwana, vana Agripa naBerenike vakauya vakashonga kwazvo, vakapinda mumba maitongerwa mhosva, vana vakuru navakuru vechiuru navakuru veguta. Zvino vakauya naPauro zvarehwa naFesto kuti auye. Zvino Festo akati, mambo Agripa, nemi varume mose muri pano patiri, munoona munhu uyu wandakataurirwa navaJudha vose muJerusarema kunyangwe napano vakadanidzira vachiti haafanire kuva mupenyu, asi ini ndakaona kuti haana kuita chinhu chinofanira rufu kwete. Uye iye pachake zvaakati mhosva yake ngaipfuudzwe kuna mambo mukuru, ndichagomutumirako. Asi handina shoko kwaro randinganyorere Ishe pamusoro pake. Kusaka ndauya naye pamberi penyu, zvikuru pamberi penyu imi mambo Agripa, kuti kana abvunzisiswa zvake ndigowana chandinganyore. Nokuti ndinoona kuti hazvina nebasa rose kutuma munhu wakasungwa mhosva dzaakamhangarirwa dzisingarehwiwo. Mabasa avapostori, chitsauko makumi maviri nenhanhatu. Pauro anotaura pamberi paAgripa. Zvino Agripa akati kuna Pauro, unotenderwa kuzvidavirira. Ipapo Pauro akatambanudza ruoko rwake akazvidavirira achiti, mambo Agripa, ndinozviti ndakakomborerwa. Zvandingazvidavirire nhasi pamberi penyu pamusoro pezvinhu zvose zvandinomhangarirwa navaJudha, zvikuru nokuti munoziva tsika dzavo dzavaJudha nenharo dzavo. Saka ndinokumbira kuti muteerere nemwoyo murefu zvandinoreva. VaJudha vose vanoziva zvomufambiro wangu kubva ndichiri muduku, wandaiva navo pakati perudzi rwangu nomuJerusarema kubva pakutanga. Uye kana ndichida kupupura, vaindiziva kubva kare kuti ndaiva mufarisi ndichitevedzera dzidziso yakasimba kwazvo yokunamata kwedu. Zvino ndimire kuti nditongwe nemhosva yokutarira chipikirwa chakapikirwa madzibaba edu naMwari. Marudzi edu ane gumi namaviri anoshandira Mwari usiku namasikati. Achiti achasvika pachipikirwa ichocho. Imi mambo, tariro iyi ndiyo yandinomhanyarirwa navaJudha. Ko imi vaJudha munofungireiko kuti chinhu chisingabviri kutendwa kuti Mwari anomutsa vakafa? Kana ndirini ndaiti ndinofanira kuita zvinhu zvizhinji zvinorwisa zita raJesu weNazareta. NapaJerusaremawo ndakazviita ndikapfigira vatsvene vazhinji mujeri. Ndapiwa simba navaprisi vakuru ndikabvumawo pavaiurawa. Nokumasinagogo ose ndaivaranga ndichivaroverera kuti vashone Mwari. Ndikavapengera kwazvo ndikavatambudza kusvikira kumaguta ari kunze kwenyika ino. Zvino ndichiita zvinhu izvi ndakaenda Damasco nesimba ravaprisi vakuru uye ndichiita zvekutumwa navo kuzoti ava masikati makuru. Imi mambo, ndakaona chiedza ndiri munzira chichibva kudenga chaikunda kupenya kwezuva chichindipenyera kumativi ose ini nevandaifamba navo. Takawira pasi tose. Ndikanzwa izwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko? Zvinokuremera kuti upfure zvibayiso. Ndikati, ko ndimi aniko Ishe? Ishe akati, ndini Jesu waunotambudza. Asi chimuka umire namakumbo ako, nokuti ndazviratidza kwauri kudai ndichiti ndikuite munyai nechapupu chezvinhu zvawaona nechezvinhu zvandichazviratidza nazvo kwauri. Ndichakurwira kuvanhu nokuva heden vaya vandinokutuma kwavari kuti usvinidze meso avo vabve murima vauye kuchiedza, nekubva pasimba raSatani vauye kuna Mwari kuti vagogamuchira ruregerero rwezvitadzo zvavo nenhaka pakati pavaya vakaitwa vatsvene nokutenda kwandiri. Naizvozvo mambo Agripa, handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga ichi, asi ndakatanga kuparidzira vanhu veDamasco neveJerusarema nenyika yose yeJudhea navaHedheni kuti vapinduke varingire kuna Mwari vagoita mabasa akafanira zvokupinduka. Ndizvo zvandakabatirwa navaJudha mutemberi izvozvo. Vakaedza kundiuraya, asi ndakabatsirwa naMwari ndikamira kusvikira zuva ranhasi ndichipupurira vaduku navakuru ndisingareve zvimwe zvinhu kwete, asi izvo zviya zvakataurwa navaprofita naMozisi vachiti zvichaitika, zvokuti Kristo wakafanira kutambudzika agotanga kumuka kuvakafa agoparidzira vanhu navaHedheni zvechiedza. Zvino wakati achizvidavirira saizvozvi, Festo akati nezwi guru, Pauro unopenga, kudzidza kwako kukuru kunokupenza. Asi Pauro akati, handipengi bodo, imi Festo mune mbiri, asi ndinotaura mashoko echokwadi nouchenjeri, nokuti mambo vanoziva pamusoro pezvinhu izvozvi ivava vandinotaura navo ndisingatyi, nokuti handitendi kuti kune chimwe chinhu chezvinhu izvozvi chakavanda kwaari, nekuti chinhu ichi hachina kuitwa pakavanda. Mambo Agripa, ko munotenda vaprofita here? Ndinoziva kuti munotenda. Agripa akati kuna Pauro, hinga wondipwisa nezvishoma kuti undiite muKristu. Pauro akati, ndinganyengetere kuna Mwari kuti kunyangwe nenguva duku, kunyangwe nenguva huru, murege kungova imi moga, asi navose vanondinzwa nhasi vaitewo seni kunze kwokuva nezvisungo izvi. Ipapo mambo vakasimuka naShe naBerenike navakanga vagere navo, vakabuda vakataurirana navachiti, munhu uyu haaiti chinhu chinofanira kuti aurawe kana kusungwa. Ipapo Agripa akati kuna Festo, munhu uyu angadai akaregedzwa zvake dai asina kuti mhosva yake ipfuudzwe kuna Kezari. Mabasa avapostori chitsauko chegumi nenomwe. Pauro anoenda Roma achipota neKiriti. Zvino kuzoti kwatemwa kuti tiende Italia nechikepe, vakakumikidza Pauro nevamwe vasungwa kumukuru wezana wainzi Jurio wehondo ya Augusto. Zvino takazoti takwira muchikepe cheAdramiteni chakange choenda nokumisha yenhivi dzeAsia, tikabva tina Aristarko wokuMakedonia waibva Tesaronaika. Fume mangwana tikasvika Sidoni. Jurio akaitira Pauro zvakanaka, akamutendera kuti aende kushamwari dzake kundochengetwa nadzo. Tikabva ipapo tikapfuura nenyasi kweCyprus, nekuti takange takatarira mhepo. Zvino tikaambuka gungwa reKirikia nePamfiria, tikasvika Mira musha weRikia. Mukuru wezana wakawanapo chikepe cheAlexandria chaienda Italia ndokutikwidzamo. Zvino takafamba mazuva mazhinji tichiita zvishoma zvishoma. Tikasvika pakatarisana neKinido tichitambudzika, mhepo zvayakanga isingatibvumiri kufamba. Tikapfuura nenyasi kweKiriti pakatarisana neSarimoni. Tikapfuura napo tichitambudzika ndokuzosvika pamwe panonzi Zororo rakanaka pedyo neguta reRasia. Vanoenda Merita kunyura kwechikepe. Kuzoti kwapera nguva huru kufamba mugungwa kwatovawo nengozi, nekuti nguva yekuzvinyima zvokudya yakanga yatopfuura. Pauro akavaudza achiti kwavari, varume, ndinoona kuti rwendo rwedu ruchava nokutambudzika nokurasikirwa kukuru, ndisingareve zvomutoro nechikepe bedzi asi nezvoupenyu hweduwo. Asi mukuru wezana wakateerera mufambisi wechikepe nemuridzi wacho kupfuura zvakanga zvarehwa naPauro. Zvino Zororo zvarakanga risina kunaka kuti vagarepo panguva yechando. Vamwe vazhinji vakati zviri nani kuti vabvepo, kuti zvimwe vangasvike Finikisi vagogarapo chando. Ndiro Zororo reKiriti rakanga rakatarira mabvazuva kumusoro nezasi. Kuzoti zvino kwamuka mhepo yezasi ichivhuvhuta zvishoma, vakati zvatanga tichida tazviwana. Vakabvapo vakafamba nomujinga meKiriti. Zvino kwapera chinguva chiduku takawirwa nemhepo huru inonzi Yarukuro yakabva ikoko. Kuzoti chikepe chabatwa tisingagone kufamba takatarira mhepo, takachirega tikatinwa nayo. Zvino tikafamba munyasi mechimwe chiwi chiduku chainzi Krauda, tikazogona kusunga igwa tatambudzika kwazvo. Vakati varisumudza vakatora zvinhu zvokubatsira vakasunga chikepe nechinyasi kwacho. Zvino zvavaishika kuti vachakandirwa pajecha resitisi, vakaderedza masaira ndokungotinwa havo. Fume mangwana zvatakatambudzwa kwazvo nemhepo ine simba guru, vakafumokandira nhombi kunze. Nezuva retatu ndokurasa nhombi dzechikepe namaoko avo. Zvino zvakwakanga kwapera mazuva mazhinji tisingaone zuva kana nyeredzi, uye dutu guru remhepo zvarakaramba richingovapo, takapererwa netariro yose yekuti tichaponeswa. Kuzoti vagara nguva refu vasingadye, Pauro wakazomira pakati pavo akati, varume, imi mungadai makanditeerera mukasabva Kiriti maizonzvenga kutambudzika nokurasikirwa uku. Asi zvino ndinokuudzai kuti mutsunge mwoyo, nokuti hakuna angarasikirwe noupenyu hwake pakati penyu asi chikepe bedzi. Nokuti pausiku hwanhasi mutumwa waMwari wakamira neni iye Mwari wandiri wake nowandinoshandirawo. Akati, Pauro usatya hako, unofarira kumira pamberi paKezari. Ona, Mwari wakakupa vanhu vose vanofamba newe muchikepe. Saka varume, tsungai mwoyo, nokuti ndinotenda Mwari kuti zvichaitika sezvandakaudzwa. Asi tinofanira kumbokandirwa pane chimwe chiwi. Zvino usiku hwegumi nouna wakati hwasvika, tichiri kungotinwa tinwa mugungwa reAdria, pava pakati pousiku, vafambisi vechikepe vakafunga kuti vosvika pedyo neimwe nyika. Vakayera kudzika kwemvura vakawana pakaita mafadhomi makumi maviri. Pamberi zvishomazve vakayera ndokuwana pakaita mafadhomi anegumi namashanu. Zvino takatya kuti zvimwe tichabondera pamabwe ndokubva vakanda mahaka mana okumisa chikepe nechushuro kwacho. Vakademba kuti dai kunze kwangoedza. Zvino vafambisi vechikepe vakada kutiza vachibva muchikepe. Vakanga vatoburusira igwa mumvura vachiita mwene sevanokanda mahaka nechokumuromo kwechikepe. Poro akati kumukuru wezana navarwi, kana ava vasingarambiri muchikepe, imi hamungararami kwete. Ipapo varwi vakagura mabote egwa vakarirega richiwira mugungwa. Kuzoti zvino koedza, Pauro wakavanyengetedza vose kuti vachidya havo achiti, nhasi ratova zuva regumi namana ramagara muchiramba zvokudya musingadye chinhu. Saka ndinoti kwamuri, chidyai zvokudya, nekuti ndizvo zvichakuponesai, nokuti hapana mumwe wenyu acharasikirwa noruvhudzi rwomusoro wake. Kuzoti areva izvozvi wakatora chingwa akavonga Mwari pamberi pavo vose akachimedura ndokutanga kudya iye. Ipapo vakatsunga mwoyo vose vakadyawo pachavo. Tose isu taiva muchikepe taiva mazana maviri namakumi manomwe navatanhatu. Kuzoti vanhu vaguta vakarerutsa chikepe vachikandira zviyo mugungwa. Zvino kuchizoedza havana kuziva nyika pavakanga vasvika, asi vakaona zororo raiva nejecha vakati regai titinhire chikepe ipapo kana zvichibvira. Vakagura mahaka okumisa chikepe vakaasiya arimo mugungwa. Idzodzo nguva ndokusunungura matanda ezvidzoreso zvechikepe. Vakasimudza saira rapamberi kumhepo ndokufamba vakarurama pamahombe kombe. Zvino vakati vachisvika pamadiro amakungwa maviri, vakatungirisa chikepe pasi nomuromo ukaramba wakabatwa kwazvo usingambozununguki, asi divi racho reshure rakatyoka nemhosva yesimba remvura. Zvino varwi vanga vafunga zano rokuuraya vasungwa kuti kurege kuva nemumwe anoita mushambira akatiza. Asi mukuru wezana wakada kuponesa Pauro akavadzivisa zvavakanga vafunga kuita akati, vanogona kushambira ngavatange kuzviwisira mumvura vagondosvika panyika, uye vanenge vasara vagobuda namapuranga vamwe nezvipandi zvezvikepe. Nenzira iyi vose vakandosvika panyika vakapona. Mabasa avapostori chitsauko makumi maviri nechisere. Pauro paMerita. Kuzoti zvino tapona takazoziva kuti chiwi ichi chinonzi Merita. Vanhu venyika iyi vakatiitira unyoro ukuru kwazvo, nokuti vakavesa moto vakatigamuchira tose, nokuti mvura yakanga yoda kunaya uye kwaitonhora. Zvino Pauro wakati atsvaka svinga retsotso akariisa pamoto, kukabuda nyoka nemhosva yokupisa ikamuruma ruoko. Vanhu venyika iyi vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake vakataurirana pachavo vachiti, zviro kwazvo munhu uyu muurai kunyangwe apona hake pagungwa. Kururama kwaramba kuti ave mupenyu, asi iye wakazuzira chikara mumoto akasanzwa kurwadziwa. Zvino ivo vakafunga kuti achazvimba kana kuwira pasi pakarepo akafa. Asi vakatarira nguva refu vakaona kuti hapana nyangwe nenjodzi yamuwira, ndokubva vopindura voti, munhu uyu ndomumwe Mwari. Zvino pedyo naipapo paiva neminda yashe wechiwi ichi wainzi Pubrio. Iye wakatigamuchira akatichengeta zvakanaka mazuva matatu. Zvino baba vaPubrio vakanga vavete vachirwara nomuviri waipisa uye kubuditsa ropa. Pauro akapinda mavaivari akanamata ndokuisa maoko pamusoro pavo akavaporesa. Kuzoti izvi zvaitwa, vamwewo vepachivi vaiva namatenda vakauya vakaporeswa. Vakatikudza nekukudza kukuru, zvino tichizoenda, vakatirongedzera zvinhu zvatakanga tichishayiwa. Pauro woenda Roma kwaanondogara makore maviri. Kuzoti kwapera mwedzi mitatu takabvapo nechikepe cheAlexandria chakanga chagara pachivi chando chose, chaiva nechiratidzo chavana Dioscuri. Tikasvika Sirakuse, tikagarapo mazuva matatu. Tikabvapo, tikapota nechiwi, ndokundosvika Regio. Kuzoti kwapera zuva rimwe, kwakamuka mhepo yakabva zasi. Tikazosvika Puteori nezuva repiri. Tikawana paine hama, dzikatikumbira kuti tigare nadzo mazuva manomwe. Ndokuzosvika Roma tichingodaro. Zvino hama dzoko, kuzoti dzanzwa zvamashoko edu, dzakauya dzikasvika padare ra Apios nepamahotera matatu kuzoti chingamidza. Zvino Pauro achivaona, wakabva avonga Mwari akatsunga mwoyo. Kuzoti zvino tasvika muRoma, Pauro wakatenderwa kugara ari oga, ano murwi waimurinda. Pauro anotaurirana navaJudha vemuRoma. Mazuva matatu akati apfuura, wakakokera vaya vaiva vatungamiriri vavaJudha. Zvino kuzoti vaungana, vakati kwaari, varume hama, kunyangwe ini ndisina kuita chino chandakatadzira vanhu kana kutadzira tsika dzamadzibaba edu, ndakabva Jerusarema ndakasungwa ndikaiswa mumaoko avaRoma. Ivo vakati vandibvunzisisa, vakada kundisunungura, nekuti panga pasina mhosva pandiri yokuti ndiurawe. Zvino vaJudha zvavakaramba, ndakadzikana ndopfuudza mhosva yangu kuna Kezari, kuzati kuri kuti pane chandingamhangarire rudzi rwangu bodo. Zvino shoko iri ndiro randakudanirai kuti ndikuonei nditaure nemi, nokuti ndakasungwa neketani iri nokuda kwetariro yaIsraeri. Vakati kwaari, hatina kugamuchira tsamba pamusoro pako dzinobva Judhea, uye hakuna mumwe wehama wakasvika akatiudza kana kutaura chinhu chakaipa pamusoro pako. Asi tinoda kunzwa kwauri zvaunofunga, nokuti kana iri dzidziso iyi, tinoziva kuti inorambwa kose kose. Zvino kuzoti vamutemera zuva, vakauya kwaari vari vazhinji. Kuya kwaaigara, akavadudzira achivapupurira nemwoyo wose zvoushe hwaMwari. Akavapwisa nemurayiro waMozisi navaprofita pamusoro pezvaJesu, achitanga mangwanani achindosvika pamadekwana. Vamwe vakabva vatenda havo zvakataurwa, asi vamwe havana kutenda. Zvino zvavakanga vasinganzwani vakaenda. Pauro akataura shoko rimwe chete kwavari rokuti, Mweya Mutsvene wakataura nomuprofita Isaya kumadzibaba enyu achinatsa zviya zvaakati, enda kuvanhu ava undoti, muchanzwa nokunzwa asi musingatongonzwisisi, nokuona muchaona asi musingatongoonesesi, nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu, nzeve hadzinzwi zvakanaka, nameso avo vakaatsinzinya kuti zvimwe varege kuona nameso, nokunzwa nenzeve, nokunzwisisa nemwoyo, nokudzoka ndikavaporesa. Zvino imi chizivai kuti ruponeso urwu rwakatumwa kuvaHedheni, ndivo vachateerera. Kuzoti areva izvozvi, vaJudha vakaenda vachiita nharo huru pachavo. Mashoko ekupedzisira. Zvino iye wakapedza makore maviri agerepo ari muimba yake yaaiita zvokuripira, akange achigamuchira vanhu vose vaiuya kwaari, achiparidza zvoushe hwaMwari, achidzidzisa zvamashoko ashe Jesu Kristu asingambotyi, uye kusina munhu anomudzivisa.